Ndinokutendai zvikuru hama. Billy anoda kuti nditaure kuti aka ndekekutanga kangu mupuripiti kwemwedzi mitatu, uye iye ndinorangarira nguva yokutanga yandakamuita kuti apupure. Akati, chinhu chekutanga ndiri kutya, neniwo zvakare. Anenge makore makumi matatu nemashanu mushumiro, uye iyi ndiyo nguva yakarebesa yandakagara ndisiri papuripiti kubvira pandakanga ndiri mushumiro. Ndaida kuzorora zvishoma, saka hama Mosley neni nedzimwe hama pano takanga tiri parwendo ruduku rwokuvhima. Uye tazorora zvino. Zvino uno ndiwo musangano wangu wekutanga kubva ini kunge kutanga kwagunyana. Uye chimwe chinhu, shumiro chimwe chinhu chaunofanira kuita sekugara nacho. Uye zvino ndavakumbira kuti vadzime feni iyo kana kuona kuti vangaidzima here, nekuti ndinoziva kuti zvakaoma kunzwa, uye zvakaoma ndinoziva kana mumwe munhu ari kupa chapupu chake. Zvanga zvakandiomera kuti ndivanzwe. Uri kunzwa zvakanaka here zvino? Zvakanaka. Ndinoziva kuita sekumira pedyo nemicrofoni iyi kudzamara vaita kuti igadziriswe. Zvirokwazvo uyu mukana mukuru kwandiri, uye ndinotenda zvikuru kuna Sachigaro uye kuboka refu Gospel Businessmen muno muyuma, uye nekuvashumiri vose. Vaimbi vakanaka ava vari pano vanga vari kumusoro kuno nguva shoma yapfuura. Ndinoda kuvanzwa pamusangano. Zvanga zvakanaka chaizvo. Ndangofunga pavanga vachiimba kana Johani akandiona, uye ndinoimba kuti akadaro. Uye saka ndinonzwa kuti muri mutsiriro pano. Ishe vakuropafadzei zvikuru, hama nehanzvadzi pamunoshumira, uye kushamwari dzangu dzose muPhoenix nenzvimbo dzakasiyana-siyana dziri, uye nevanobva uko kuCalifornia. Uye ndinongoda kutaura shoko pamusoro pemapoka. Pandakauya kuvanhu vePentecost, ndakanga ndaive nechiitiko chePentecost ndisingazivi kuti kune chechi yePentecost. Ndakanga ndiri muMissionary Baptist panguva iyoyo. Ndainge ndagamuchira rubhabhatidzo rumweya mutsvene, uye ndakaona kuti paiva nevamwe vanhu vaitenda chinhu chimwe chete chandaive ndagamuchira, uye vakanga vachigamuchira makore makumi mana ndisati ndachiwana. Saka ndaingova mumwe sezvakataurwa naPauro, ndinotenda ndisiri kuedza kutaura pamwe naye, asi kuita sekunge mumwe akazvarwa kunze kwemwaka. Asi ivo hama dzangu dzakaita sekufunga kuti ndakanga ndatsauka sokunge kudivi rakadzika sezvatinokudana, asi ndaiziva kuti ndaive ndagamuchira chimwe chinhu. Zvino chiitiko changu chaive chakangofanana nechavaiva nacho ikoko, uye ndiyo nzira yandinozvida. Uye asi pandakauya pakati pavo, chikamu chinogodora mwoyo pamusoro pazvo, ndakaona kuti vakanga vakapatsanuka-patsanuka masangano akasiyana-siyana sezvakanga zvakaita chechi yangu yeBaptist. Uye ivo ndakafunga kuti paingova neimwe bedzi inonzi Pentecost, uye yaiva iyo yoga. Asi ndakatozoona kuti paiva nemasangano akati wandei akasiyana awo. Saka ini ose akanga akanaka. Ndinoziva vamwe vevarume vakaisvonaka vandati ndambosangana navo muupenyu hwangu vaive mumapoka aya. Uye vaiva ndizvo masangano akasiyana. Uye pfungwa yangu yakanga iri yokuti tinofanira kuva vamwe mumwoyo naKristu. Uye handina kumbojoina chero rimwe sangano ravo. Ndakangogara pakati pavo, uye ndichiedza kubata maoko maviri nemaoko ose ndoti, tiri hama, hati tinogona kuona zvinhu zvidiki zvakasiyana kubva kune mumwe. Asi kunze kwaizvozvo zvose, tichiri hama nokuti takazvarwa nomweya mumwe chete, tiri mhuri yaMwari. Zvino apo veChristian Businessmen, veFull Gospel Businessmen, boka rino, ndaivemo mumisangano yekutanga naHama Shakarian. Ndakavaziva pasati pava nesangano kana kuti bato rakatanga. Ndakafunga kuti chaiva chinhu chikuru, uye wainge uri mukova wakazaruka kwandiri kufamba pasi rose neveFull Gospel Businessmen ava. Apo dzimwe nguva paunowana boka revashumiri, dzimwe nguva vanova nemanzwiro madiki anopesana nerimwe boka, nokuti mumwe munhu akataura chimwe chinhu. Hazvisi kwese, asi tinozviwana kwatinenge tichibva, uye sekuti kana imwe chechi ichizozvitsigira nemari, imwe yacho haizovi nechekuita nazvo. Asi neveFull Gospel Businessmen ranga riri suo rakazaruka kwandiri. Pavanopinda ipapo, ndinobva ndaunganidza hama dzangu dzose pamwe chete, uye tinogona kuwadzana. Pamwe vevafundisi vaviri vanogona kunge vanga vaine munzwiro kana chimwe chinhu. Iri rakave suo guru rakazaruka, uye ndafamba kunyika dzokunze nokuda kwavo zvino kwemakore ndichitaura mumapoka avo. uye ini Yuma harisi guta rakakura kwazvo, nyangwe ndichifunga kuti yakakura kudarika iro kwandinobva, Jeffersonville, Indiana. Asi ndasangana nasachigaro wenyu pano, iye anga nevakasiyana-siyana veboka renyu, uye ndinofunga kuti makawana mukana wakanaka pano. Ndanga ndichingofunga manheru ano ndakagara pano ndokutarisa vanhu. Unoziva nenguva isipi tichapererwa nemukana uyu. Mubatanidzwa wemachechi epasi rose nekukurumidza uchatimedza. Ndinofungidzira kuti vazhinji vevateereri vangu manheru ano vanosanganisira mapendekosti nemabhaptist nechurch of God neavo vari kunze kwemubatanidzwa iwoyo wemachechi epasi rose. Uye ivo ndizvo chaizvo zvavakashanda pazviri, uye ndizvo zvavakataurwa nebhaibheri kuti vaizoita, uye isu tinoyambirwa nezvazvo. Saka ngatigarirei kure nazvo. Uye saka sepazvanga zviri kutaurwa manheru ano nezvazvo murwiyo, nezvekuuya kwashe kwave pedyo kunogona kuva pedyo kupfuura zvatinofunga kuti kuri. Uye ndinofunga kuti ndipo apo patinogona kusangana nemhando ino yekuyanana, zvinoita chimwe chinhu kwatiri chinotiswededza pedyo mumwe nomumwe. Uye patinoswedera pedyo mumwe nomumwe, tinoswederawo pedyo namwari. Nekuti Jesu akati, sezvamakaitira kune mudukusa wevaduku vangu ava, mazviitira ini. Ndinomukomana muduku pano pane imwe nzvimbo, ndinodaira kudaro, Joseph. Ndina Billy akagara, vanasikana vaviri vagere kumashure uko nomudzimai. Zvino kana chero munhu aive nechimwe chinhu chaive chawaida kuita chakanaka kwazvo, ndingasva hangu ndada kuti uchiitire kuvana vangu pane kuti undiitire ini. Uye saka ndinonzwa zvichida semubereki, uye ndiye chitubu cheubereki. Ndinofunga kuti ndiwo manzwiro anoita Mwari. Kana tichifanira, tinovashumira apo patinoshumirana. Ndiko kushumira kwatinoita Mwari. Uye tichiziva kuti ichi ichokwadi, zvino ndinofunga kuti pese panosangana boka rino, nekuti rinomira richisanganisira machechi evhangeri, hapana chaizvoizvo imwe dzidziso inomiririrwa neFull Gospel Businessmen. Vanongomiririra vhangeri rakazara. Uye kana munhu akapesana, zvakanakisa chose, zvakanaka, tine kuyanana zvakadaro. Saka ndinofunga kuti zvingave dai ndaigara muno muguta rino, ndinotenda panosangana boka iroro, dai paive neimwe nzira inogoneka zvachose, ndaizovako uye ndoita kuti munhu wese ange ariko ikoko wandaigona kuendesako. Ndizvozvo, nokuti chinhu chinotisimbisa pamwe chete. Ndinogara kuTucson, uye ndinogara ndichitaura muboka iroro nguva dzose. Uye nekuPhoenix kubvira pandakatamira kuArizona. Ndiri kuPhoenix nguva yese yandinowana mukana wekubva, uye ndoenda kuPhoenix nokuti ndoedza kuunza mumwe munhu pamwe neni, kukoka mumwe munhu, kutora vamwe vashumiri. Zvinovoti saka munoona hama Branham hatidaro. Ndinoti hazvina basa kuti imi hatingoendai pamwe chete neni, woenda seshamwari neni, uye wongovaendesa ikoko kuchinguva chiduku. Ndizvo zvoga zvaunofanira kuita. Uye vanozoona kuti mwoyo wemunhu wose une nzara yekuyanana, uye tinofanira kunge tichiita nenzira iyoyo, chiratidzo chikuru chenguva yekupedzisira. Mwari varopafadze boka rino. Ngari vepo kusvika Ishe Jesu auya kuzotigamuchira kumusoro mukubwinya, ndiwo munamato wangu. Zvino ndinorangarira rwendo rwangu rwekutanga kupfuura nemuyuma. Ndainge ndiri muModel T Ford yaigona kuita mamaira 30 paawa. Ndanga ndichifunga pandanga ndichityaira ndichipinda nhasi, ndichiri ndakatendeka kuFord, ndichiri neimwe, uye ndakanga ndisina imwezve kunze kweiyoyo. Asi ini zvino handitengesi maFord. Zvino uku hakusingoshingirira chete, maona. Asi ndinorangarira kuti Ford iyoyo, vazhinji venyu hama dzingava dzezera rangu munorangarira Model T Ford yakare. Makanga muri muna 1927 waifanira kutonyatsotarisisa zvakanaka chaizvo kana kuti waisazowana Yuma pawaipfuura. Yakanga iri diki kwazvo. Zvino makura zvechokwadi. Asi mawanira andaiita mamaira 30 paawa kubva muFord yangu yaifamba mamaira 15 paawa nenzira iyi, 15 nenzira iyi. Saka mukabatanidza ndaive nemamaira 30 paawa nekubhambabhamba kwangu kwose nezvimwe zvakadaro. Yuma yakura. Chechi ino inobwinya iyo yatiri kurwira kutenda kunoshamisa uku. Maita henyu hama chero aita izvozvo yakurawo zvakare, uye tinotenda nekuda kwazvo. Ishe vakuropafadzei mose. Tinoimba kana muri kuno pedyo chero wemisangano iyi. Ndine boka paPhoenix rekutaura kwariri, svondo inouya uye svondo inotevera paFlagstaff, uye muvhuro unotevera zuva re21 pane mabiko ari kuTucson. Imi mose muri kukokwa. Uye Ishe vachitendera, ndinoda kutaura mukamuri yemitambo paWestward Hall Hotel. Ndinotenda kudaro. Unotanga usiku hupi? Svondo masikati zuwa regumi nemanomwe ingori shumiro duku chete yekuvhangera. Ndinoremba kuti vaimbi ava varipo pedyo nenguva iyoyo kuti vatibatsire uye tichange tiriko zvino kusvika chitatu. Ndinofunga isvondo masikati uye tinozviita nekuti hatizokanganisi chero urongwa hwemachechi. Zvino muvhuro nechipiri uye zvechitatu tiri para madokero Ramada Inn. Uye zvadaro nechina tinotanga pa Westward Hall. Ndizvere. Convention yapera pa Ramada Inn. Saka tichafara kuva nemi chero nguva.
Before we turn to this book, let's bow our heads just a
moment. Tisati tavhura bhuku iri. Ngatikotamisei musoro wedu kukanguva tigotaura nemunyori. Zvino nemisoro yedu yakakotamiswa kuguruwa kwatakatorwa naMwari, uye kana Jesu akanonoka, tinofanira kudzokera nenzira iyoyo rimwe zuva. Kungobva zvandanga ndiri pano, ndagamuchira shoko kubva kumabvazuva kuti mumwe mudzimai mudiki wandaiziva ndiye musikana mudiki anonzi Edith Wright. Aenda kunosangana naMwari masikati ano na 3 o'clock. Tinofanira kudzokera. Kana paine mumwe zvake pano angade kurangarirwa munamato, haungangosimudza ruoko rwako kuna Mwari here? Mwari vakuropafadzei.
Heavenly Father, as we have so enjoyed this fine
Baba yekudenga, sezvatafadzwa nekuwadzana kwakanaka uku, tichiimba, oh, kufadza kwazvaita moyo wangu pandanzwa rwiyo rwuya, Johani akandionawo here? Baba, ndinovimba kuti tese tichange tiripo, mumwe nemumwe wedu, uye takakotamira zvino kuguruva, uye isu tinonamata kuti mugamuchire kutenda kwedu nekutendeuka kwedu nemunamato wedu kune mumwe nemumwe. Uye zvino tinotendeukira kushoko renyu, chikamu chakaereswa chemusangano chinoita sechakaereswa kupfuura zvimwe zvose. Nekuti tinoziva kuti panguva ino tiri kushanda nevanhu kuvatungamirira kuchokwadi, kuna Kristu nekushoko rinova Kristu. Uye tinonamata kuti mugotizarurira shoko. Isu hatina kukwana, Ishe, asi makazvikwanira muna zvose. Saka ndinokumbira kuti muropafadze kushingaira kwedu kune hutera, uye dai isu manheru ano tikazviwana isu pachedu nenzvimbo yedu mushoko raMwari.
Granted, Father, and we'll give thee the praise, for we ask
it in Jesus' name. Zvitei, Baba, uye tichakupai rumbidzo nokuti tazvikumbira muzita raJesu. Amen. Zvino izvi zvakanaka chaizvo kuva pano. Ndine zvinyorwa zvishoma pano zvandafunga kuti nditaure nezvazvo kwemaminitsi mashoma, sezvo handifungiri kuti tinobvumirwa kuramba tiri muhoro ino kwenguva yakarebesa manheru. Uye ndakaita sekungewo zvakare pakati pevanhu vePentecost ndinoita sekunonokera, munoziva. Ndinorangarira ndakambokuudzai zvichida. Pandakatanga kuona mushumiri wePentecost aiva mufundisi Robert Doherty vekuSt Louis, handifungikana chero ani wenyu aivaziva. Makaona chapupu chemwanasikana wavo mudiki mubhuku. Vakanga vari akapodzwa seinvitors dance, uye vakanga vamutadzirira. Zvino ndiko kusangana kwandakaita nevanhu vePentecost vekutanga. Uye izvi ndakaenda kunowanzwa vachiparidza, uye ini zvangu vaigona kuparidza, vaisambomirira chero chinhu. Zvino vaiparidza kusvikira vapererwa nemweya. Zvino vaita bhuruu kumeso, uye mabvi avo airovana pamwe chete votopodza varoera pasi. Zvino vaizotanga kufema, vaivanzwa vakaperera guta zasi uko potse, vodzoka vachiparidza, uye ndakafunga, ini zvangu, ini handikwanisi kungozvifunga nekukurumidza zvakadaro. Ndinotongofanira kuita sekutora nguva yangu, ndinoita sekuti nomukei, uye ndave kuchemberawo zvakare, munoziva, ndichienda zvishoma nezvishoma hangu. Saka ndinoimba muchatsungirira neni kwemaminitsi mashoma. Pane chinhu chimwe chete chechokwadi chandinoziva kuti hachikundikani. Zvino ndiro shoko ravo. Denga nenyika zvichapfuura, asi shoko ravo haringakundiki. Saka ngativhurei zvino kana mune Bhaibheri renyu, uye muchida kuverenga kubva mariri mubhuku raIsaya, chitsauko 53 chaIsaya. Ndinoda kuverenga izvi kuti ndivake ndiwane musoro wenyaya wokuvaka chidzidzo pauri kwechinguva. Ndianiko wakatenda uchapupu hwedu? Ruoko rwaJehovha rwakazarurirwa kuna ani? Nekuti achakura pamberi pake sebukira nyoro, uye somudzi unobva paavhu rakaoma. Haana chimiro kana runako, uye kana tichimuona hapana runako kuti timude.
despised and rejected of man.
Akazvidzwa uye akarambwa nevanhu. Munhu wekusuwa wakaziva kurwadziwa. Uye takaita sekuvavanzira zviso zvedu. Akazvidzwa uye hatina kumukudza. Zvirokwazvo akatakura marwadzo edu nekutakura kusuwa kwedu. Asi isu takamucherechedza, akakuvadzwa, akarohwa naMwari nokutambudzwa. Asi akakuvadzwa nekuda kwokudarika kwedu, akaiswa maronda nekuda kwokusarurama kwedu. Kurohwa kwakatiigira rugare rwedu kwakanga kuri pamusoro pake, namavanga ake takaporeswa. Isu tose samakwai takanga takarasika, takatsauka muno mumwe nenzira yake, uye Jehovha akaisa pamusoro pake kusarurama kwedu tose. Akamanikidzwa uye akatambudzwa. Kunyange zvakadaro haana kuzarura muromo wake. Akaunzwa segwayana rinoiswa ndokubayiwa, uye segwai pamberi pevaveuri varo akanyarara. Haana kuvhura muromo wake. Akabviswa mutorongo uye nokutongwa. Zvino ndianiko uchazivisa chizvarwa chake? Nekuti akagurwa akabviswa panyika yevapenyu uye nokuda kudarika kwavanhu vangu. Akaita bwiro rake pamwe chete navakaipa navapfumi pakufa kwake, nokuti haana kuita mhirizhonga. Kunyengera hakuna kuwanikwa mumuromo make. Asi zvakafadza Jehovha kuti amukuvadze, akamuisa pakurwadziswa. Kana waita mweya wake uve chipiriso chezvivi, achaona zvibereko zvake, uye achawedzera mazuva ake, uye mufaro waJehovha uchabudirira mumaoko ake. Achaona zvaakatamburira nomweya wake, uye achagutswa. Nokuziva kwake muranda wangu akarurama acharuramisira vazhinji, nekuti achatakura kusarurama kwavo. Naizvozvo ndichamugovera mugove wavakuru, uye achagoverana zvakapambwa navane simba. Nokuti iye akadururwa mweya wake kusvika pakufa, uye akaverengwa pamwe chete navadariki. Uye akatakura zvivi zvevazhinji, uye akareverera vadariki. Ndinoda kutaura izvi sechidzidzo chidiki. Ndinoda kutora musoro wenyaya kubva ipapo sekuti umhizha hwaMwari hwakaziviswa. Zvino iri haringava gwaro chairo rekuverenga rokusarudza umhizha. Asi kana tikazvitarisa sekufunga kwatingaita, zvingave zvimwe hazvo zvose kunze kweumhizha. Nekuti rakati takavanza zviso zvedu kubva kwaari, uye pakanga pasina runako rwekuti timushuvire. Uye nguva zhinji chatingati umhizha ipapo Mwari vanenge vasina chekuita nazvo. Nekuti uchenjeri hwemunhu upenzi kuna Mwari, asi upenzi hwaMwari hwakachenjera kupfuura uchenjeri hwose hwemunhu. Uye tinoona muno kuti Mwari vatipa mufananidzo wechimwe chinhu. Ndinoda kuedza kuunza mufananidzo uyu pamberi pedu, ndichicherechedza kuti inogona kunge iri nguva yekupedzisira yekuti vamwe vedu tizosangana pamwe chete. Tinogona kusazomboonana zvakare sezvatiri zvino. Naizvozvo kana takaungana nekuda kwechinangwa chinhu, kwete kuti tionekwe kana kunzwikwa, asi tava nekuyanana kwedu mumwe nemumwe sekupa chikafu chakaisvonaka ichi kwataita manheru ano patafura, apo tanga chidyisa mitumbi yedu yepanyama. Uye zvino tinoda kuti Mwari vadyise mweya wedu nemana yavo yakavanzika. Vaprista voga avo vakapinda munzvimbo tsvene-tsvene ndivo vanobvumirwa kudya chikafu chavo. Uye kana tacherechedza manheru ano, nyama yedu yemombe, handitendi kuti ndakambova nemabiko nazvino munzvimbo dzose dzandakaitira misangano semanheru ano, kuti ndave nenhindi yakanaka yenyama yemombe seyavapakura manheru ano. Zvino munoona, nokuti taifanira kuva neizvozvi, kana tichirarama chimwe chinhu chaitofanira kufa kuti tigokwanisa kunakidzwa nenguva ino yekuyanana uye nekuraramisa upenyu hwedu. Ndakanga ndichitaura nemumwe murume aidya miriwo bedzi kasiri kare, zvino akati kwandiri, saka ini handibvumirane nemi. Saka akaita sekundipa tsamba aida kuonana neni tiri tega, uye akati, hama Branham, ndinogara ndichikuonai semurume mutsvene, akati, asi pandakanzwa muchiti makadya hamu nemazai pakudya kwemangwanani, akati, izvozvo zvakandideredza. Saka izvozvo handingaise chigumbuso munzira yake. Zvino ndiyo nzira yakewo yekutenda. Asi ndakati, saka, changamire, kana ndikasadya, handirarame. Akati, asi munoona, makatozodya nguruve nekuuraya huku. Ndikati, changamire, tinorarama chete nezvinhu zvakafa. Handina basa nezvaunodya. Unodya muriwo, unodya, ukadya chingwa, gorosi rakafa. Kana ukadya chibage, chibage chakafa. Kana ukadya beans, beans rakafa. Chero chaunodya, unogona chete kurarama panyama nekuti pane chimwe chinhu chakafa kuti urarame. Zvino chero chaunoita, kana kunyange ukanwa mukaka, utachiona chero chii, unofanira kurarama nezvinhu zvakafa. Uye zvinotiratidza chete kuti kana tichifanira kurarama upenyu hwepanyama huno, uye tinokwanisa kuzviita chete nechinhu chakafa, chimwe chinhu chakatofa kuti tigorarama nokusingaperi. NdiJesu Kristu, uyo Mwari vakatipa semubhadharo werudzikinuro. Uye zvino, pandakatanga kusangana nevanhu vechipendekosti, ndakaenda kuCalifornia, rimwe dunhu rakabatana nekuno mhiri kwerwizi. Zvino ndakanga ndiri kuLos Angeles. Handina kumborarama mumazuva emushumiri wechidzimai uyu ane mukurumbira, Mai Semple, Amy Semple McPherson. Ndakasangana nemwanakomana wavo Rolf, murume akanaka wechikristu, nemudzimai wake nemhuri yake. Zvirokwazvo vanhu vakanaka. Nachiremba Tiford uye nevazhinji vevashandi vepaAngelus Temple. Zvino ndakaparidza jubheri remapendekost, jubheri remakore makumi mashanu ikoko, makore mashoma apfuura, uye zvirokwazvo takava nenguva yakanaka. Saka mukuremekedza mudzimai uyu akapa muenzaniso sezvaakaita wekuedza nepaaigona napo pose uye nekuratidza zvaiva mumwoyo make, ndakamupa ruremekedzo nekuenda kuguva rake kumusoro kuForest Lawn. Uye ndakamira ipapo ndikabvisa ngowani yangu uye ndikakotamisa musoro wangu ndikatenda Mwari nekuda kweupenyu hwakanaka hwemurandakadzi mudiki uyu. Ndakazokumbirwa neboka randaive naro, boka revashumiri, kana ndaizotora rwendo kupfuura kuitira vose nemuForest Lawn. Uye mukati memochari imomo, kana chero zvamunomudaidza, ndaive ndakatarisa magadzirirwo ezvinhu akasiyana-siyana, ndokuona kudya kwemanheru kwashe, ndokumira. Vazhinji venyu makazvicherechedza pavanoisa zviedza pachiri, kudya kwemanheru kwokupedzisira, uye makanzwa nyaya yacho. Asi chimwe chinhu chakatsaurwa chandakaona ikoko chaiva paunenge uchipinda pamukova. Ndinodaira kuti chinenge chiri kurutivi rwekumabvazuva. Paiva nechivezwa chaMozesi chakagara ipapo. Ndiyo yaive korona yeupenyu hwebasa raMichelangelo. Ndinotenda kuti ndiye muvezi. Kuti ndinogona kunge ndiri kukanganisa pamusoro pemurume wacho. Ndinotenda kuti ndizvozvo Michelangelo. Kuti muvezi mukuru akaumba ichi, kana mufananidzo waMozesi. Zvino painge achizvitsanangura, mutungamiri ainge achienda nesu achitiratidza, akati ndiwo waiva umwe weumhizha hukurusa hwakati hwamboitwa naMichelangelo. Uye akati zvakatora chikamu chikuru cheupenyu hwake achishanda nesimba. Zvino ndakacherechedza ndinotenda paive ipapo paibvi rokurudyi chivezwa chacho chairatidzika zvakakwana chakakwenenzverwa uye naMozesi aine hwendefa yemirayiro muruoko rwake nendebvu dzake refu. Uye kwaiva hongu maonero epfungwa aMichelangelo ekuti Mozesi aifanira kunge achitaridzika sei. Zvimwe akanga asina kumboona mufananidzo, asi mupfungwa dzake pachake akagadzira zvaaifunga kuti Mozesi aifanira kutaridzika. Uye nyaya yacho inoti, paakangobva kuchipedza chivezwa chacho, uye zvese zvakakwenenzverwa uye zvakakwana, akamira shure kuti aone basa rake. Zvino paakafemerwa kwazvo kusvikira chaitaridzika zvakanyanya, zvaaive nazvo mupfungwa dzake, ainge azvigadzira neroko rwake. Chaitaridzika chaizvo saizvozvo, uye makore ese ainge akamirira pachiri. Kusvikira akabatwa zvikuru nekufemera akachirova paivhi ndokudanidzira, taura! Zvino pane nzvimbo yakatekenuka pagumbo, ivhi raMozisi. Apo Michelangelo akarova nenyundo yake, nokuti akanga akafemerwa zvikuru. Munoona mai vane chimwe chinhu maari pakutanga kuti akagadzira mufananidzo wemupfungwa wezvaaifunga kuti Mozisi aifanira kunge achitaridzika sei. Uye paakazviona zvichiratidzwa pamberi pake, chinhu chaicho chaaive nacho mupfungwa dzake zvaaifunga kuti Mozisi aifanira kunge achitaridzika. Uye akatakura chiratidzo ichocho pamwe naye kwemakore nemakore ese iwayo, paakatora chimedu chikuru chegranite uye ndokutekenura chimedu pano chimedu apo, achichinyora nokuti chaifanira kubuda zvakakwana. Zvino pachakakwaniswa pamberi pake, akaona mufananidzo wezvaaive mupfungwa dzake. Ndizvo zvakamufemera kudaro kuti arove chivezwa uye agodaidzira kuti, "Taura." Makore ake ose kushanda zvakaoma akanga abhadhara. Basa rekubata kwake guru rakanga rapera. Zvino tinozviona. Zvino ndakafemerwa nazvo, nokuti ndakafunga kuti chaizvo izvo chivanga chaive pagumbo ndicho chakaita kwandiri hangu humisha. Nokuti tongoti dai wanga uri mumwe mufananidzo kana chimwewo chinhu chaMozisi, imwe mhando yechimiro chekuti icho mumwe munhu aiva nemafungiro, asi murume akanga achiita basa racho zvakamugutsa zvikuru kusvikira achirova. Uye chivanga chiri pachiri chakaita umhizha kwandiri, nokuti chainyatsoratidza zvakakwana zvaiva zviri mupfungwa dzake kuti Mozisi anofanira kutaridzika sei. Oh, ndakamira ipapo. Ndakatozofamba ndichibvapo kwemaminitsi mashoma kuti ndifunge nezveizvo zvazvaifanira kunge zvaireva kwaari uye nezvazvaireva kwandiri panguva iyoyo. Zvino kwakauya mupfungwa dzangu pamusoro peizvi zvandinoda kutaura kwamuri nezvazvo. Ngatibvisei zvino pfungwa dzedu kubva kuna Michelangelo toisa kune muvezi mukuru Mwari Samasimba, avo pamavambo kusati kwave nezuva kana mambakwedza, pasati pava neatomu kana molekuru. Mwari mupfungwa dzavo vaiva nemunhu kuti munhu anofanira kutaridzika sei, zvaanofanira kuva nezvaanofanira kuita. Uye vaida kuti munhu iyeye ave chikamu chavo. Saka vakasika munhu nomufananidzo wavo pachavo, uye nemufananidzo waMwari vakasika munhu. Apo Mwari pamavambo vakagadzira umhizha uhu, chimwe chinhu chairatidza pfungwa dzavo. Rangarirai kunongova nemhando imwe chete yeupenyu husingaperi. Uye edu, kunyange mazita edu nepfungwa dzedu zvaiva kuna Mwari nyika isati yavambwa. Nekuti zvino tine upenyu husingaperi, uye kuti tive izvozvo tinofanira kuva chikamu chaMwari. Saka tinofanira kunge tiri mupfungwa dzavo, nokuti tine upenyu husingaperi uye takatemerwa kuupenyu huno. Uye mazita edu akaiswa mubhuku reupenyu regwayana nyika isati yavambwa, maererano nazvakazarurwa. Zvino nokuti Mwari vakava nesu mukufunga kwavo, zvino tava neupenyu husingaperi, nokuti zvino vakatitaura uye tikabva tavapo. Zvino shoko rinongova pfungwa yaratidzwa. Mwari vakava nesu pamavambo mupfungwa dzavo. Zvino uye pavakasika Adhamu, munhu uya wokutanga, zvakanga zvakakwana kwazvo. Akanga akafanana naMwari. Mwari Mweya Mutsvene mukuru akavhumbamira pamusoro penyika, uye ivo shiri ndokubuda pamwe nemhuka. Zvinhu zvakasiyana-siyana uye zvikaramba zvichiwedzera kuuya zviri muchimiro cheuyo akanga achivhumbamira, kusvikira pakupedzisira pakabuda rudzi rwakafanana chaizvo izvo neuyo akanga achivhumbamira Mwari. Mwari vaiva kana kuti munhu akasikwa nomufananidzo waMwari. Ipapo pavakamuisa mubindu guru iri, saMichelangelo akaisa basa rake guru reupenyu hwake nevavezi vakuru vese, Mwari vakaisa basa ravo remaoko mubindu reEden, vakamugadzirira mubatsiri. Kwaiva kugutsikana kuzere kwakadii kuna Mwari kusvikira naivo vakazorora. Paingova pakuzorora, basa ravo rakanga rapera. Zvino ndokubva nyaya inosuwisa yauya yemuvengi. Zvino cherechedzai chinhu chimwe chete ichi chandinoda kuti muise mundangariro, kuti Mwari vakapa murume uyu chengetedzo. Vakamupa, vakamuchengetedza mukati meshoko ravo, nokuti vakavaudza zvavaikwanisa kuita zvavaisafanira kuita. uye ndiwo hwaro humwe chete hwatakaiswa pahuri nhasi uno zvatinogona kuita zvatisingafaniri kuita zvisinei nokuti takanaka sei kuti tinoenda kuchechi zvakadii kana kuita izvi tinofanira kuzvarwa patsva maona zvinofanira kudaro uye mwari vakaudza adhamu zvaaigona kuita nezvaaisafanira kuita vakamuisa kuseri kweshoko ravo ndokubva muvengi apinda nekunyengera ndokukambaira nomumadziro eshoko ramwari nokuti suo rakanga rakazarurwa kwaari zvino akasvibisa chivezwa ichocho kuchivi ndiyo imwe yenyaya dzinonyanyisa kusiririsa kufunga kuti munhu akaitwa ari mumufananidzo womusiki wake uye akapiwa rusvingo rwokuti amire seri kwarwo kuti shoko iroro rirege kukundika ndiyo tariro yemukristu ndiyo nhoo yake ndidzo nhumbi dzake dzokurwa nadzo ndiro dombo rake nhasi ndiko kuti gara seri kweshoko mutendi wose zvino haufanirwe kubva seri kwaro paunodaro iwe uri kuvhurira musuo kumuvengi pavanoti saka unogona kuita zvishoma zveizvi nezvishoma zveizvo mwari vanoda kuti uzvipatsanure kubva kune chinhu chese chinonzi chivi wakatsaurirwa ivo zvizere uye ivo chete vane chinangwa muupenyu hwako munhu mumwe nomumwe chokuti hapana mumwe munhu ari panyika pano anogona kutora nzvimbo yako mwari vane chimwe chinhu chako wakagadzirirwa saizvozvo wakaitwa nenzira iyoyo nechinangwa mwari vanozvitongera pabasa ravo ivo kunyange zvinhu zvakasiyana tinosiyana mumwe kubva kune mumwe tinocherechedza muupenyu hwemhuka tinoona kuti muupenyu hwemhuka pane mhuka imwe chete mwari yavakaita mhuka inotakura mutoro sebhiza uye rinofanira kushanda uye mhou chibayiro zvino asi shumba neingwe zvinofamba-famba musango zvisina kana mutoro webasa kana chimwe chinhu vakagadzira mhuka hombe huru senzou uyezve vakagadzira kamuchinda kadikidiki sembeva zvino ndiani aripo kuti audze mwari zvokuita uye nemaitirwo azvo vanozviita nenzira yavo voga uye vanogadzira makomo vanogadzira magwenga vanogadzira makungwa vanogadzira mapani vanogadzira rumwe rudzi rwomuti muti wakaomarara muchindwe nemimwe yakadaro vanozviita vanogadzira vanhu vakasiyana vanotipa mumwe nemumwe nzvimbo yakasiyana uye muti wemuchindwe haungambove muhikori muti wemuhikori haungambove muchindwe hapana munhu anogona kutora nzvimbo yako uye haufaniri kuedza kutora nzvimbo yemumwewo munhu nokuti uri dunga munhu kuna mwari uye mwari vane chinangwa newe vakakugadzira saizvozvo unoti sei vakadaro vanozvitongera vane chikonzero chekuti zvive nenzira iyoyo asi tinoona kuti tese takarindwa neshoko muchadenga tinotarisa mitumbi yekudenga bhaibheri rinoti kunyange nyeredzi imwe yakasiyana neimwe kuna Sirasi nedzimwe dzakasiyana naMars naJupiter dzose idzodzo dzakasiyana imwe kubva kune imwe zuva rakasiyana nemwedzi uye mwedzi nenyeredzi uye kune ngirozi sedzokuti kune maserafimu nemakerubhi nengirozi huru muzviyero uye kunyange munyika itsva iri kuuya madzimambo enyika anounza rukudzo rwavo muguta tichagara takadaro nokuti mwari havasisiyes and Rubak Harmony House ndimwari wezvinhu zvakasiyana-siyana vanogadzira mumwe neimwe nzira uye mumwe neimwewo asi tinofanira kuvashumira nenzira iyo mwari vakatisika nayo uye tofara uye togara seri kweshoko ravo uye ndiyo nzira iyo mwari vakazviita nayo asi patinoona kuti muvengi akapinda achipfuura nemushoko iroro kune iri basa rekubata kwamwari akarikanganisa uye ndizvo chaizvo zvaari kuita zvino ari kuverevedza nemubasa iroro muvengi ari kudaro achiedza kutigadzira mubatanidzo wemachechi epasi rose uye munhu ane handiti munhu haatombogoni kubvumirana nemumwe ko tichazviita sei kuti pasi rose ribvumirane nemunhu uye pamunongoita izvozvo tine mumwe chete watinofanira kugara tichibvumirana naye ndiye mwari zvino pakutanga shoko rakanga riripo zvino shoko rakanga riri kuna mwari uye shoko rakanga riri mwari zvino shoko rinoramba riri mwari uye richagara riri mwari nokuti mwari vari mushoko uye shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu mumunhu wemwanakomana wamwari zvino tinoona kuti mushure mekunge vaona kukanganiswa kukuruku tingati dai akanga ari imwe neni uye takaisa nguva yese iyoyo nesimba tingadai takakaivira chinhu chacho kwakadaro uko zvino tongochirega kuchakadaro asi kwete mwari vakanga vasingadi kurega basa ravo richinoparara ndirwo rudo rwamwari ndosaka mudetembi akati kana dai taizadza gungwa neingi uye matenga akagadzirwa riri bepa rekunyorera uye dzinde rimwe nerimwe riri panyika riri chinyoreso uye munhu wese pabasa ari munyori kunyora rudo rwaMwari kumusoro taiomesa nyanza ichipwa kana bepa racho haraigona kutakura zvese kunyange rakatambanudzwa kubva kune rimwe denga kuenda kune rimwe denga onai rudo rwaMwari mushure mekunge munhu awa uye nemaone azarura musuo kumuvengi zvino ndokupinda uye ndokumusvibisa nekuisa rufu maari kunyange zvakadaro Mwari vakanga vasingadi kuti izvi zvikundwe vakaburuka ndokutanga patsva zvakare vakanga vari kuzogadzirazve munhu iyeye vakaisa Adhamu pasungano itaichi uye kwete ichi ichi uye kwete icho rega kubata usabata usaravira asi tinoona kuti pavakatanga zvakare vakatanga naabrahama uye muna abrahama vakamutanga nesungano isina zviga kwete kana uchizo ndatoita ndatozviita kare ndakuropafadza iwe nembeu yako nevamwe vakadaro vari shure kwako yakanga iri sungano isina zviga vakatanga naabrahama basa ravo roumizha zvakare uye zvino nesungano yavo isina zviga zvino patinoona kuti vakatangira pana abrahama ndokumupa sungano isina zviga ine vimbiso zvadaro vakauya kumadzitateguru tevere tinouya mutestamende yekare patinenge tichidzika pano vakaratidza hwaro hwebasa ravo zvino tina abrahama isaka jakobho josefa madzitateguru mana zvino abrahama aimirira basa rekutenda kutenda nokuti abrahama aiva kutenda aiva nekutenda kukuru nokuti haana kudzedzereka pavimbiso yamwari kuburikidza nekusatenda apo patingati ari panguva yakaoma uye zvose zvichipesana naye akaramba akabatirira pana mwari zvino tinova naisaka akanga ari mwanakomana anodikanwa aimirira rudo nokuti abrahama ari mufananidzo wamwari sokupiriswa kwakaitwa isaka Genesis 22 tinoona kuti akatakura huni achikwidza chikomo uye zvose zvaifananidzira kristu zvakafanofananidzira ndokubva gondobwe rauya rikabayiwa pachinzvimbo chake zvino ndiko kwaiva kutenda rudo uye jakobho zvinoreva tsotsi uye ndiye munyengeri uye tinocherenedza kuti upenyu hwajakobho chaizvo chaizvo hwaimirira nyasha nokuti dzakanga dziri nyasha dzamwari nguva dzose najakobho zvino kwakauya josefa hapana chipomerwa pana josefa akanga ari uyo akakwaniswa muprofita wamwari akauya pakati pehama dzake uye akavengwa pasina chikonzero uye akatengeswa zvino pamaitiro ose upenyu hwake hwakafanofananidzira upenyu hwajesu kristu akauya kune vekwake vekwake havana kumugamuchira sajosefa aivengwa nevakoma vake akakandwa mugomba achiitwa sokunge akanga afa akaburitswa akasimudzirwa kuruoko rworudyi rwafarao zvino paakabva pachigaro vakaridza hwamanda munoziva ibvi rose raifanira kupfugama uye kuna josefa tinoona kuti jesu akapotsa atengeswa nemutengo wakafanana newajosefa akatorwa kubva mugomba nokukwira kudenga onogara kuruoko rworudyi rwamwari uye paanobva panzvimbo iyoyo hwamanda icharira neibvi rose richapfugama uye nerurimi rwese ruchapupura kwaari kukwaniswa ndiko kwaiva kutenda rudo nyasha nekukwaniswa zvino basa rekugadzira mutumbi rakatanga richivezwa chikuru ichi vakagadzira mutumbi wevaprofita vaprofita ndivo vakave kugadzirwa kwemutumbi zvino pakupedzisira kwakauya musoro wemutumbi mukuru uyu waiva kristu pachake vaprofita vose vakanga vafanotaura nezvake basa rose renheyo rakanga rafanotaura nezvake nzira yose kubva mubindu reedheni kubva panguva chaiyo yavakatanga ndichaisa ruvengo pakati pembeu yako nembeu yenyoka uye tinoona kuti vakatangira ipapo ndokuuya kubudikidza nemumadzitateguru nemuvaprofita ndokubuda kunze uko zvakare vakaona mufananidzo wavo pachavo pakaberekwa mumwe murume panyika kubva muchizvaro chemudzimai ndihwo hwaiva umhizha hwamwari akanga ari mwanakomana wamwari jesu kristu chikonzero aiva nokuti aiva shoko rakakwana pakutanga shoko rakanga riripo uye shoko rakanga riri kuna mwari uye shoko rakanga riri mwari zvino shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu zvino tinoona chinoratidzwa maari umhizha hwakakwana akanga akakwana kwazvo samwari kusvikira akati kana ndikasaita mabasa ababa vangu musanditenda kunyange ini hamukwanisi kunditenda tendai mabasa nekuti ndiwo anopupura kwamuri kuti ini ndini ani ndinozvifarira izvozvo maona akati kana musinganditendi akati iwe uri munhu ari kuzvienzanisa namwari akati kana musinganditendi tendai mabasa andinoita uye kana ndikasaita mabasa euyo akandituma zvino hamuna kodzero yekunditenda Saka ndizvo zvakafanira muKristu wose nhasi kuva nechapupu chimwe chete ichocho. Kana mushoko raMwari rino rakavimbiswa, kana upenyu hwedu husingakodzeri, uye nekuenderana chaizvo nezvakataurwa neshoko, ipapo hatina kodzero yekuzvidaidza kuti maKristu. Kana tisina kuzvarwa patsva, Jesu akati muna Mariko 16, zviratidzo izvo zvichatevera avo vanotenda. Maona, kwete kuti zvingangogona, zvinofanira kudaro, zvichida zvichadaro, zvichadaro, ndiye muvezi akatigadzira, ndiyo chechi yakavezwa, ndiwo mutumbi waKristu. Zvino tinoona kuti zvakamuratidza zvakakwana. Muvezi zvino aiva neshoko rakaratidzwa muumhizha zvakare, wainzi mwanakomana wake, Mwari Emmanueri. Chingofungai kuti munhu akanyatsozvipira kwazvo kusvikira Mwari vakazviratidza imomo mumutumbi iwoyo, uye akava iye naMwari vakava mumwe. Ini nababa vangu tiri mumwe, baba vangu vanogara mandiri. Ndinoita nguva dzose izvo zvinofadza Baba. Kodai muKristu nhasi uno aizogona kuva nechapupu chakadaro, waizova umhizha imo muno muyuma mumugwagwa. Kana uri mudzimai anowacha kunze uko kuseri kwetabhu yekuwachira, unenge uchiri umhizha kuna Mwari. Apo unogona kuti ndinoita nguva dzose izvo zvinofadza Mwari, uye pasi rose rinogona kuona basa raJesu Kristu richiratidzwa mauri. Zvinonzi munguva goridhe rekare vasati vava kurinyungudutsa, ivo vaisitora goridhe vorirova nenyundo, nyakurova aidaro maIndia mazuva ekutanga, apo Arizona yaive muhudiki hwayo. Vairova goridhe nenyundo kusvika nyakurova aona mufananidzo wake iye mugoridhe. Vakapwanya Iron Pirate yose, marara netsvina kubva mariri kutozosvikira nyakurova aona mufananidzo wake segirazi achirova. Zvino ndizvo zvinoita vhangeri. Vanhu vazhinji kwazvo havadi kushandurwa uye nekurohwa. Saka chinodiwa nechechi manheru ano, kurohwa kwakanaka kwechinyakare nemweya mutsvene uchirovera kunze nyika nezvinhu zvenyika. Ndizvo zvinodiwa nePentecost manheru ano. Ndizvo zvinoda misangano yedu manheru ano, kurova uchipindura goridhe kwakanaka kwechinyakare kusvikira nyika yose yarohwa kubva matiri uye Jesu Kristu oratidzwa. Regai ndive nevanhu vashoma ava vari muno manheru ano, vakarangarirwa zvizere kuna Kristu uye upenyu hwavo hwakakumikidzwa kuna Kristu. Ndinogona kuita zvakatowanda nevashoma ava, kana kuti Mwari anogona kuita zvakatowanda waro nevanhu vashoma ava vari pano, kupfuura zvaungaite nevose mubatanidzo wemacheche epasi rose kuumambo hwaMwari. Munhu mumwe chete akazvipira mumaoko avo zvizere, ndizvo zvoga zvinodiwa naMwari. Asi munoona, hatisi kuda kuramba takamira tovarega vachirova divi iri, divi iro, woburitsa izvi kunze, worovera icho kunze, wobvisa pfungwa iyi neiyo, uye torega Jesu Kristu achiratidzwa matiri. Tinoona mafirimu akawandisa, tine materevhizheni akawandisa, tine zvimwe zvinhu zvinovaraidzwa zvakawanda zvenyika, kusvikira chechi yarasikirwa nekutapira kwayo kuvanhu. Imhaka yekuti Mweya Mutsvene unobuda, zvino chimwe chinhu chopindamo. Ndizvozvo zvaMwari. Ndinonzwa zvapupu zvemapentekosta echinyakare kuti vaiita misangano yeminamato usiku hwese, madzibaba nanaamai vedu makore 40-45 apfuura vainamata usiku hwose, vanhu vaivavenga mumugwagwa. Uye tinofunga nhasi, kana munhu wose akasati babadzira pabendekete, nai pane chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka nesu. Nhamo kwauri kana vanhu wose vachitaura zvakanaka pamusoro pako, akazvidzwa uye akarambwa nevanhu. Zvino isu tiri mufananidzo wake. Amen. Chatinoda nhasi misangano yeminamato chaiyo yechokwadi, kumwe kucheneswa nzira yose kubva papurupiti kusvika kumuchengeti wenzvimbo, imba yose kuti icheneswe naMwari. Kurohwa woratidza mufananidzo wemuroni, vhangeri richiparidzwa musimba rorumuko rwaKristu. Ndizvozvo chaizvo vhangeri diki iri rinofarirwa nevazhinji ratakava naro, uye nekubhabhadzira uyu pafudzi, nekuita uyu mudhikoni, neuyo ari mukuru dunhu, kana zvimwewo zvakadaro, zvose zvematongerwo enyika. Handizvo chaizvo here zvakaitika muna Isaya kuRoma? Tinoda kubva kuzvinhu izvozvo. MaMethodist, maBaptist, maPresbyterian, maPentecost navose tinofanira kubva pazviri. Zvematongerwo enyika hazvisi zvomuchechi. Mweya Mutsvene ndiye uri kuzotonga chechi, uye kwete kuvhota kwezvematongerwo ekuti uyu ndiani. Mwari vakaisa muchechi vamwe vaapostora, vamwe vaprofita, uye vamwe vadzidzisi nevaevhangeri nevafudzi, kwete kuti vanhu vakavavhotera imomo. Mwari vakavaisa imomo nekudana kwemweya Mutsvene, misangano yeminamato, nokuturikwa kwemaoko, nekugara pamberi paMwari. Asi nasi taita kuti chinamato chedu chive chinofarirwa nevanhu kusvika panzvimbo yekuti chave kuita sezvematongerwo enyika pachezvavo. Atinoita masangano edu ose, tiri mumwe haakwanise kurongedzera kune mumwe. Tese tine mhosva. Imomo munowana vamwe varume vechokwadi nevakadzi vechokwadi, asi dambudziko heri zvandiri kufunga nezvazvo. Tiri kuenda tichiwandira kudivi revashoma, vanhu vechokwadi vanoda kutenda uye vanoda simba raMwari. Pane vakawanda vakaunzwa nechiitiko chekungoshamwaridzana. Saka uyu murume akanaka, muchinda akanaka, tine machechi akanaka, tinovaka machechi akanaka nemachechi ari nani pane ataimbova nawo. Izvozvo hapana chinopesana nazvo. Ndinofarira kuona chechi ichibudirira. Asi hama, ndingasva ndaiona ichibudirira musimba rashe pane kubudirira muzvinhu zvenyika. Dzokerai kuvhangeri zvakare, dzokerai kusimba raMwari, dzokerai kupendekostiyo sezvaiva pamavambo. Asi munoona dambudziko razvo nderekuti hatidi kurohwa ikoko. Unogona kutaura chimwe chinhu pamusoro pechimwe chinhu, uye chimwe chinhu cheunzenza chiri kuitwa nechechi kana chimwe chinhu chisina hunhu. Pakare ipapo vanokuramba vobva vavhara musuo, haukwanise kupinda munoona, nokuti vanoita musangano zvino wokuvharira kunze. Havachakudi zvachose, vanoti unopenga, warasikirwa nenjere dzako. Asi chero bedzi riri zvanzi naJehovha, izvozvo hazvina basa kwandiri zvinotaurwa nechero munhu wacho. Zvinotora simba raKristu kushandura munhu, zvinotora simba raKristu kuchengeta munhu. Uye sezvakataura Jesu pane imwe nguva, cherechedzai hapa. Asi zvakadaro ndinoti kwamuri, Soromoni mukubwinya kwake kwose haana kumboshonga serimwe rawo. Soromoni mukubwinya kwake kwese aive chiono chinoyevedza, hapana kupokana. Akanga ari chinhu chikuru kunyika, uye ari munhu mukuru pamberi paMwari. Asi nguo yaSoromoni yakanga isina hupi yenyu mairi, chakanga chiri chibenga chejira, zvichida chakaveurwa kubva pamusana wegwai. Asi hapa raive neupenyu. Chatinoda nhasi ndihwo upenyu hwaKristu huri mukati medu, ndihwo hunochenesa, kwete zvekunze. Kora yakapindurudzwa kana digirii rekuongorora pfungwa kana chimwe chinhu. Zvinotora simba raKristu akamuka kutiita zvatinofanira kuva. Mwari havana rimwe zano kunze kwekutendera Mweya Mutsvene utonge nekubata simba muchechi. Oh, Mwari aive zvakanyanya chaizvo mumufananidzo waMwari, kusvikira iye naMwari vakava mumwe, ini nababa vangu tiri mumwe. Oh, ini zvangu kwaive kurarama kwakadini kuti Mwari vakanyatsogara maari, zvekuti upenyu hwake hwese hwaive hwakaputirwa muna Mwari. Ndosaka hwaive humizha. Satani akauya kwaari. Nguva yese Mwari pavakafunga kuti vave neumhizha, Satani akapinda. Akapinda muna Mozisi, zvino akatyora murayiro. Asi paakasvika kune umhizha uhu, kwaive kuri kusarudza kwaMwari pachavo. Amen. Vaive vakafano mugadza, hazvina kumuitira zvakanaka. Akaramba akatendeka kuna Mwari. Zvino Mwari pavakamutarisa ndokuona kuti akaedzwa kwemazuva makumi mana murenje saMozisi. Ndizvo varume vose ava vakafano mufananidzira, murayiro wakatyorwa. Asi paakauya, Satani muedzi mukuru akaedza kumuedza, akaona kuti haana kuwana Mozisi ipapo. Kwete changamire, akarovera pazviuru zvishanu zvemagetsi akabvura mapapiro ake paakasvetukira pana iyeye. Zvakanyorwa zvichinzi akadaro maona. Adhamu akawira pasi, asi Jesu, Adhamu wechipiri, umhizha huya hwakanga hwauya kuva mudzikinuri. Akati zvakanyorwa zvichinzi, munhu haangararame nechingwa bedzi asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda muromo waMwari. Ipapo aiva neumhizha hongu shangamire. Akataurawo zvimwe akati zvakanyorwawo kuti usaedza Jehovha Mwari wako. Ibva ipapo Satani. Hapo paiva neumhizha, chii chakaitika? Kwete kuti ndichaudza chechi yangu, ndichaita kuti vakuru vedunhu vaite zvakati nezvakati, bishopu achaita zvakati nezvakati. Akati zvakanyorwa zvichinzi, ndiko kuseri kwavakaisa Adhamu wavo wekutanga. Zvino akawa, uye Satani akaukanganisa. Asi haana kugona kusvibisa uyu, zvisinei nezvaakaita. Zvokuti kusvikira iye Mwari vakati, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda, munzwei. Zvese ndakapa zvese kwaari, imi munzwei. Vaiva mumwe. Vaive mumwe chete, Mwari vaigara maari, vachimuita Mwari Emmanueri panyika. Aiva gwayana rakakwana. O, umhizha hwakakwana hwerudzikinuro. Zvakafadza Mwari zvino sezvakangoita Michelangelo akafemerwa kwazvo neupenyu hwake. Tinowana ndine magwaro akanyorwa pasi pano, Marko 9:7, kana muchida kuriverenga. Apo igomo rekushandurwa. Paive kumusoro pagomo rekushandurwa, tinoona kuti pakaonekwa Mozisi uye pakaonekwa Eriya. Uye ipapo chinhu chekutanga munoziva, muapostora Petro akafemerwa kwazvo kusvikira akati, ngativakei matumba matatu pano, tichangoita masangano matatu kubva pane izvi. Tichaita masangano matatu, rimwe raMozesi, rimwe raEria uye rimwe renyu. Achiri kutaura kwakauya izwi kubva mugore iroro rikati, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda, ndiri kufadzwa kwazvo naye, ndichamurovera imi. Munzwei ari kuzotaura. Akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu. Akaiswa maronda nokuda kwokusarurama kwedu. Akanga ari gwayana, gwayana ramwari, chibayiro chakakwana. Hakuna kumbova nomumwe akararama saye. Hakuna kumbova nomumwe kubvapo akararama saye. Akanga ari umhizha hwakakwana hwainyatsoenderana neshoko ramwari nemo nemo. Mwari pakutanga vakapa shoko ravo mugoyo wechikamu ichi chenguva, wechikamu icho. Ndipapo vanhu vanonyengerwa kwazvo nekuvhiringika nhasi. Vari kuedza kuvakira pane chimwe chinhu chakaitika makore makumi mana, makumi mashanu akapfuura. Tiri, izvozvo zvakapiwa kuzera iroro. Zvaizobatsirei Mozesi kuti auye nemharidzo yaEnoch? Zvaizobatsirei Mozisi kuuya nemharidzo yaNoa? Ko, zvaizobatsirei Jesu kuuya nemharidzo yaMozisi? Uye zvaizobatsirei Wesley kuuya nemharidzo yaLuther? Zvaizobatsirei Pentecosti kuuya nemharidzo yaWesley? Munoona zvandiri kureva? Zvose zvakaiswa munguva yazvo mubhaibheri, uye tinofanira kuziva zera nenguva uye nezviri zvedu, uye ndipo patiri kukundikana nhasi. Tiri kuverenga zvimwe zvese kunze kwebhaibheri. Rino ndiro zuva ratinofanira kunge tiri kurarama. Rino ndiro zuva ratakaiswa pano naMwari. Ngatitarisei mushoko. Ndiko kutadza kwavanoita kuona Jesu. VaFarisei vavo nevaSadhusi, vaHerodhi, masangano akasiyana-siyana ezuva iroro akave nazvo zvakanyatsorongwa uye zvakanyatsorongwa zvakakwana. Pakanga pasina nzira yekutiza vakafunga. Asi paakauya iye zvemazviro kwazvo, akanga akasiyana navo vose zvavaifunga. Aive muchinda mudiki akazvininipisa, akaberekerwa muchidyiro, aine achifungirwa kunge ari mwana weupombwe nezvimwe zvinhu zvose izvi zvakadaro. Asi zvakadaro akauya nenzira chaiyo yakarehwa negwaro kuti aizouya. Zvino vakanga vajaira zvakataurwa naMozesi. Zvino Mozesi akataura nezvake. Akati, saka dai maiziva Mozesi, mungadai makandiziva. Mozesi akataura nezvangu. Uye zvakadaro havana kukwanisa kuzviona. Vakangovhiringidzika mutsika dzavo kusvikira vasagone kuzviona. Asi munoona, haana kuuya kuzoratidza masangano iwayo ezuva iroro. Haana kuuya kuzoratidza chitendero chakasiyana nezvimwe zvitendero. Akauya kuzoratidza Baba, uye Baba vaive shoko. Amen. Zvino ndinonzwa chaizvo manyukunyuku ekunamata. Akauya kuzoratidza shoko raBaba. Mwari vakati achange aripo, uye hapo paaive umhizha hwakakwana hwebasa guru remaoko aMwari. Inhu zvangu, akanga ari chadzera chavo chakakwana. Airatidza zvose izvo zvakanga zvakataurwa naMwari. Akaratidza zvakataurwa naAdhamu pamusoro pake. Akaratidza zvese zvakataurwa nevaprofita, zvese zvakataurwa nemadzitateguru. Zvose zvaakataura akanga ari kuzadzikiswa kweshoko. Mifananidzo yose yakazadzikiswa maari. Hongu, akava Jehovha weTestamendi itsva. Aiva Jehovha weTestamendi yeka. Shoko kareko raiva mushongwe yemoto, rakaratidzwa nokugara pakati pedu. Jehovha weTestamendi yekare akava Jesu weTestamendi itsva. Akanga ari mufananidzo wakakwana waMwari. Dai chechi nhasi yangokwanisa kuratidza chechi iya yekutanga apo Mweya Mutsvene wakaburuka nezuva rePendekosti. Dai muKristu nhasi agona kuratidza. Tiri boka remasanganiswa kune zvavaivi. Ndapfuura ndichiuya nhasi, ndanga ndichitarisa ndichidzika zasi kuno, ndichipfuura nepane imwe yeCasa Grande duku kana dzimwe dzenzvimbo diki idzi pano. Ndacherechedza kuti panga paine purazi redonje neAlfa Alfa yakasiyana. Vatozenge vachifanirwa kuva nemawindimiri ipapo kupomba mvura kuti zvirambe zvakadaro. Sei? Hazvisi zvepo, kwete zviro kwazvo. Asi tarisa madhorofiyo ekare, kungasanaya kwemakore mashanu zvino. Anorarama, uye ukatadza kuisa mvura pazviri kwemazuva mashoma, uye zvinofa. Hazvisi zvepamavambo. Ndizvo zvatiri, tinotofanira kuitwa vacheche nekuitwa vanhu vakuru kucheche nekubhabhadzirwa nekudaidzwa kuti izvi izvo kana zvimwewo. Zvino maKristu iwayo pamavambo akanga akakwasharara. Vaive vasina hanya kuti ndiani avabhabhadzira kumusana. Vakaratidza Jesu Kristu zvakanyanya zvekuti vakacherechedza kuti ivo vakanga vasingazivi uye vasina kudzidza. Havana kuenda kuchikoro chesekondari uye vakanga vasina degree kukoreji. Asi vakacherechedza kuti vakambenge vaina Jesu. Ndizvo zvavanoda maKristu nhasi kuti vacherechedze kuti wanga uina Jesu. Pane chimwe chinhu pauri chakasiyana. ndinoziva kuti hazvisi ndicho chinhu chisingafarirwe chekutaura asi isu hatisi kutsvaga kukurumbira makristu haasi kutsvaga chimwe chinhu chiri nyore imwe hanzvadzi yechikuru muchechi yangu makore apfuura yaisimbomira ichiimba rwiyo urwu ndingafanira here kutakurwa kuenda kumusha kudenga ndiri pamutambarakede apo vamwe vakarwira kuwana mubayiro nekufamba nemumakungwa eropa kwete ndinofanira kurwa kana ndichifanira kutonga unofunga zvawaizoita dai wainge uri pano uye zvinhu zvese zvichipesana najesu kristu dai wakararama mazuva ake uri kurarama mune iwayo hama yangu hanzvadzi izvozvo achiri shoko tarisai kuti vari kuritsika-tsika sei nhasi tarisai kuti vari kuedza kuriita sangano sei nokuribatanidza nezvimwe zvose zvakadaro nenyika mira wakasimba iwe mira mira najesu kristu neshoko rake ngaparege kuva nechinozvidzivisa izvozvo nyatsogara naro semurume muchina wekare aiwa chaimbouya kuno kuarizona necalifornia makore apfuura aisakwanisa kunyora kana izwi rimwe chete rechirunhu akanga asingachizivi waienda nenhumbi dzako dzaida kuwachwa kwaari munoziva zvaaizoita aive netuzvidimbu tudiki twemapepa pasina chaive chakanyorwa pariri zvachose aingobvarura bepa iroro okupa chidimbu chimwe chete paunodzoka chidimbu chebepa iroro chaifanira kuenderana nebepa rake kana kuti waisazowana mbatya dzako zviri nani chose waigona kukopa zita asi hawaizomunyengera ipapo nekuti bepa iroro rinofanira kunyatsoenderana chaizvo izvo nechidimbu chebepa rake ndiyo nzira iyo mwari yavakaita sungano yavo zvakare chiitiko chedu hachisi chekuzvifananidza nechimwe chitendwa imwe dzidziso rimwe sangano rechechi asi kuti chiri kuzoenderana neshoko ramwari jesu kristu ndizvozvo kana tauya kuna kristu ipapo kristu anobva atitora vakamubvarura nepakati pakarivhari chimwe chikamu chacho vakachisimudza mudenga uye kunogara kuruoko rwavo rworudyi waiva mutumbi mweya wakauya ndokutumwa kuno kuzomugadzirira mwenga uye chiitiko chimwe chete ichocho chaiva muna kristu chinofanira kuva matiri aive zvamazviro kwazvo akakwana kwazvo kusvikira akafadza muvezi ndokumufemera zvakanyanya kusvikira akamurova pakarivhari o ini zvangu zvino tinomuona sezvakataurwa negwaro umhizha hwamwari tinomuona akarohwa achirohwa uye achitambudzwa namwari hoyo umhizha hwemazviro kwazvo saanjelo akarova hwake ndizvo zvakaita dai akangorarama upenyu hwakanaka angadai akaita sevamwe vanhu vanoparidza vhangeri rekufadza vanhu nhasi akanga ari muprofita akanga ari muprofita asi aipfuura kuva muprofita akanga ari mwari akanga ari Emmanueri uye zvino zvakamuita chaizvo kwandiri hu umhizha kwandiri nekwauri nekuda kwokuti mwari vakamurova vakamurova pakarivhari dai aive asina kurohwa zvisinei nokuti vangani vakafa vaakanga amutsa aive aparidza zvikuru sei kuti upenyu hwake hukuru hwaive chii izvo zvaaireva kuti zvaivei akaratidzwa ipapo vakafadzwa kwazvo mwari vakadaro kusvikira akava munhu ega akambomira pamusoro penyika nokuti mwari vaigona kurova kuitira vamwe vose uyo akakwana akarohwa nekuda kwevasina kukwaniswa zvisikwa zvose zvakanga zvava kubudikidza naadhamu zvakadzikinurwa kubudikidza najesu kristu umhizha hwamwari hwakakunda muedzo hwakazviita sei neshoko zvakanyorwa zvichinzi munhu haangararami nechingwa chete asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo wamwari o shamwari mukristu pfeka nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzamwari usamire shure uine kamwe kapfungwa kechimwe chitendwa kana chimwe chinhu chawakamira nacho pfeka nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzamwari paunoenda kunorwa nemuvengi sezvakaita ishe vedu akaratidza kuti dera remateera remukristu rinogona kukunda satani neshoko chete aiva nemasimba aigona kunge akarova satani nechero nzira zvayo yaaida asi haana kurishandisa akangotora shoko ndokumukunda naro zvakanyorwa zvichinzi zvakanyorwa zvichinzi kwese kwese zvakanyorwa zvichinzi saka akakunda satani neshoko ramwari zvino ndihwo hwakange huri umhizha hwakakwana uye mwari vakahurova waiva muenzaniso wakadii chinhu chamazviro kwazvo chakadii ungataura nezvechii chivezwa chamichelangelo chiri ikoko namozesi akarohwa pagumbo bhaibheri rakati murume uyu akanga akakuvadzwa kupfuura vanhu vose aive akakuvadzwa zvakanyanya zvokuti akanga asingatombotaridzike semwanakomana wemunhu akarohwa akakuvadzwa aive akazara ropa akaiswa mavanga iye zvese zvaigona kuitwa aingoratidzika sekunge murwi mukuru weropa nemafupa zvaifamba pamwe chete akanga asingatombotaridziki semunhu paaiudhonza iwoyo kumusoro pakarivhari mwari vakamurova nokuda kwedu ndizvo zvinomuita umhizha hwakakwana o ndinomuda sei kuziva kuti akandiitira izvozvo kuziva kuti akakuitira izvozvo ko tingagona tingagona kuita zvakaenzana nazvo sei. Hapana aigona kuita zvakaenzana nazvo. Hapana munhu akakodzera kuita zvakaenzana nazvo. Takanga tiri pano tisina tariro, isu tisina Mwari, isu tisina kana chero nzira zvayo yekudzikinurwa. Mumwe nomumwe wedu akaberekwa nekusangana pabonde, uye taingofanira kubhadhara mubhadhara. Asi akauya uye akakwana, uye akanga akakwana kwazvo, uye achifadza kwazvo kusvikira Mwari vakamurova nokuda kwako neni. Zvino kwemakore angade kusvika zviuru zviviri, Mwari vanga vachiedza kumuvezera mwenga weumhizha unonzi chechi. Ndizvozvo, Mwari vanozviita sei? Vanozviita nenzira yavo isingambofi yakashanduka. Shoko, Mwari havambofi vakashandura maitiro avo. Chero ani zvake unogona, unoshanduka. Ndinoshanduka. Nguva inoshanduka, nyika inoshanduka. Asi Mwari havashanduki. Vakakwana, havashanduki. Uye maitiro avanoita chero chinhu kekutanga, vanozviita nguva dzose nenzira imwe chete. Vakaponesa munhu pane imwe nguva nekuti akatendeuka. Ndiyo nzira yavachaponesa nayo munhu zvakare. Vakapodza mumwe munhu nokuti aiva nekutenda. Vachapodza anotevera pavaro mumwe chetewo. Havashanduki nzira yavo nokuti, munoona, vanozvitongera uye vanogara nokusingaperi. Havana magumo, vari kwese kwese, vanoziva zvose. Ndivo Mwari. Saka naizvozvo, havasungirwe kukumbira chero ani zvake uchenjeri. Havasungirwe kumirira kusvika vadzidza zvakawanda. Havadi digirii idzva. Vakakwana, uye chero digirii, uye chero chinhu chavanoita kutanga, sarudzo yavo yekutanga inoramba iri imwe chete nekusingaperi. Hazvigoni kushandurwa. Oh, ndinofara sei. Zvino pavakagadzira umhizha hwavo hwokutanga, vakamuisa kuseri kweshoko.
When he made his second masterpiece, he was the word.
Pavakagadzira umhizha hwavo hwechipiri, aiva shoko. Amen. Akanga ari shoko. Kwete seri kweshoko. Asi akanga ari shoko. Mwari havamboshanduri urongwa hwavo. Ndizvo chaizvo zvavakatanga kuita nechechi yavo yekutanga. Shoko.
Now, God the word in the beginning.
Zvino Mwari shoko pamambo. Vakanga vakazvimirira voga kubva kune vamwe vose. Zvimwe zvose, vamwe vanhu vose. Zvino, handirevi mukutaura izvi kuva ndakasiyana. Mwari mupatsanuri, munozviziva? Munotaura nezvekubatanidza. Mwari mupatsanuri, vanonyatsa kudaro. Vanopatsanura vanhu vavo kubva kunyika. Vakapatsanura Israeri, rudzi rwavo. Vari kuedza kupatsanura chechi yavo kubva kunyika. Asi chechi inoda kuenderera mberi nenyika. Asi vanhu vavo vachiri vakapatsanurwa, vakanyatsopatsanurirwa kwavari. Ivo, ndianiko? Shoko.
How can a man have the baptism of
Ko,
the Holy Spirit?
Munhu angava sei nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Uye mweya mutsvene wakanyora shoko. Uye munhu ane rubhabhatidzo rwemweya mutsvene oramba shoko.
How can the Holy Spirit
Ko, mweya mutsvene uri mauri ungaramba sei shoko rawo rakaisirwa iwe? Handigone kuzvinzwisisa. Unofanira kuwirirana neshoko. Uye kana mweya wako uri mauri usingatsigire imwe neimwe yevimbiso dzaMwari neAmen. Pane chimwe chinhu chakatsveyama. Hama Fred Sokman kana mumwe munhu pano manheru ano ataura, Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Ndiye shoko, ndizvo, chokwadi. Anogara ari mumwe chete, munoona. Uye mweya wako unofanira kutsigira izvozvo neAmen. Oh, iye neimwe nzira yaari munzira dzose, ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Zvino tinocherechedza kuti Mwari vakatanga kumugadzirira mwenga waKristu. Saka, uye mwenga unofanira kubatanidzwa naye, uye maari, nokuti iwo chikamu chake. Zvino, mwenga chikamu chake, iye chikamu chake, shoko rezuva iroro, mwenga anova chikamu cheshoko iroro, nokuti ndi Kristu. Zvino, munozvitenda here? Tinofanira kuva muna Kristu. Muna Kristu tinofanira kuva vaKristu, muna Kristu chikamu chaKristu. Mukadzi chii? Kana atora murume, kana kuti murume atora mukadzi. Mukadzi iye anofanira kuva chikamu chake. Havasisiri vaviri, vave mumwe. Uye Mwari naKristu pavakava mumwe, vaiva mumwe. Nokuti Mwari vakanga vari shoko, uye shoko rakaitwa nyama. Nyama neshoko zvakava chimwe. Uye chechi painozova mwenga waKristu, iyo neevhangeri zvakafanana. Ungati sei ipapo, mazuva ezvishamiso akapfuura. Ungati sei ipapo, haasi mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Ungati sei, zvinhu izvozvo ndezvemuapostora kana mudzidzi, kana mumwe munhu mune rimwe zuva, kana uri chikamu chake. Apo wakati, denga nenyika zvichapfuura, asi shoko rangu harimbokundikani. Ko, zvakazarwa 22, paakapedza kunyora bhuku, akati, ndinopupura kuti kana chero munhu akawedzera shoko rimwe, kana kubvisa shoko rimwe kubva mariri, chikamu chake chichabviswa mubhuku reupenyu. Tichasvika sei kudenga pakadaro toti, saka ndinotenda izvi, asi handitende izvo. unofanira kuva shoko rizere nokuti uri chikamu chake ndiyo nzira iyo mwari vari kuedza kugadzira chechi yavo nhasi kwete nechitendwa uye vari kuedza kutimanikidza kupinda imomo hama unogona kuzviona zvichiuya chinyorwa chiri pamadziro hazvizotora nguva yakarebesa kusvikira tare chechi yepasi rose uye chechi yose ichatofanira kuwira mazviri kana kuti kumisidzana nemamiriro ezvinhu zvakanaka wakagadzirira kumisidzana nazvo here zviri nani usazviita nekuda kwekuti unofunga kuti ndicho chinhu chakafanira zviri nani uye nakristu mauri nokuti shoko iroro nderekusingaperi uye shoko iroro ndiro richazokumutsa zvakare unova chikamu cheshoko iroro wakabatanidzwa neshoko nhasi unoti ndiri mukristu uri wesangano ripi saka hazvina kana chinhu chimwe chekuita nechikristu zvakanaka kuva nemasangano handipikisane nazvo asi munoona izvozvo ndizvo izvo vanhu vari vanhu vazhinji vanoti ndinoputsa masangano ndinoakava handidaro kwete changamira masangano akanaka zvakangofanana nezvibvumirano zvemashandiro kana chimwe chinhu chakadaro asi kana ukamirapo nekuti unoti ndiri mukristu nekuti ndiri weimwe chechi yakati ikati izvozvo hazvireve chinhu unofanira kuva wakristu uye kristu ishoko uye nguva zhinji masangano iwayo ari kure neshoko sezviri mabvazuva nemadokero unofanira kugara neshoko iroro kuti uve mwenga kana uri mumwenga uri mushoko uye shoko riri mauri uye shoko rairatidza mwari kuburikidza nakristu rinoratidza mwari mumwe chete kuburikidza nemauri amen amen zvinoreva ngazvive saizvozvo saka ngazvive saizvozvo ndinozvitenda kuva chokwadi unofanira kubatanidzwa navo zvino kana ndichizova wemuamerica chaiye wechokwadi kana ndichizova mugari wechokwadi wemunyika ino ndinofanira kubatanidzwa nayo ndinofanira kuva zvose zvayakambova iri zvakanaka kana zvakaipa ndinofanira kuva zvose zvairi zvakanaka kana zvakaipa zvose zvaichazova zvakanaka kana zvakaipa ndinofanira kuzvibatanidza nenyika ino kana ndichizove wemuamerica ndizvo here mukubwinya kwayo kana mukunyadzwa kwayo rusununguko kana kutsva chero zvairi ndinofanira kuva muiti wekusafa kwayo ndinofanira kumira sechikamu chimwe zvese zvairi ndiri zvese zvayakambova ndiri zvose zvaichazova ndinofanira kuva mugoverani nayo ndizvozvo chimbofunga nezvazvo kwemaminitsi mashoma zvinokuva izvozvo sevemuamerica ndichazvisvitsa kwamuri kuti muve nechokwadi chekuzviona ndichivhara kuva wemuamerica ndinofanira kubatanidzwa nezvose zvayakamboita zvino ndakasvikira paplymouth rock nemadzitateguru ndakanga ndiri paplymouth rock nevafambi ndaive navo ipapo ndakatasva bhiza ndiri pamwe chete napori veumwe usiku kuti ndiyambire nyika ino nezvenjodzi dzayo ndaifanira kudaro kana ndaiva wemuamerica unoti o hama branham mirai zvishoma bhaibheri rakati muna vahebheru chitsauko 7 kuti revhi wakagamuchira zvegumi akabhadhara chegumi nekuti aiva muchiuno chaabrahama paakasangana namerikizedheki baba vababa vasekuru vake uye chikaverengerwa kwaari mwana wemwana wemuzukuru wake paakanga achiri muchiuno chake abrahama paakabhadhara chegumi kuna merikizedheki mwari vakachigovera vakazviita here izvozvo chaizvo chero zviri nyika ino ndiri ndizvozvo saka ndakasvikira paplymouth rock ndakatasva bhiza pamwe napaul rivera ndakayambuka valley forge ndaive parwizi rworo rune chando nageorge washington ndakanga ndiri mumwe wemasoja emuamerica vakanga vasina kana shangu vachienda kunorwisana nemabritish ndaiva netsoka dzinotonhora mangwanani iwayo pandakaputira tsoka dzangu ndakaona washington achibuda murenje akanyorova kusvika chaiko muchiuno chake kubva pakunamata usiku hwese ndaivepo pazvakaitika ndakamira nastonewall jackson apo kupikiswa kwainge kwakakura kwazvo paya mauto okumusoro paakatumira zasi ikoko vakati mauto ose apararira achidududza vakati jackson aripi ndokuti akamira somudhuri wemabwe ndikamira naye ipapo muchinda mudikidiki ane maziso ebruu vakamubvunza imwe nguva ungamira seiko kupikiswa kwakakura kudai murume akadzikama kwazvo akakava jombo yake sokudai akati handifi ndakanwa mvura pamuromo wangu kusvikira ndatenda mwari samasimba ndakamira naye mukutenda kwake ndakamira nastonewall jackson ndizvozvo ndakanga ndiri papati yeti yekuboston ndakabatsira kukandira imwe yeti yechibritish munyanza ndaifanira kuva kuti ndive wemuamerica hongu changamire hongu changamire ndakasaina ruziviso rorusununguko nathomas jefferson ndakaridza bhero rerusununguko musi wa 4 chikunguru 1776 ndinobatanidzwa munyadzi dzayo dzechimurenga apo hama yakarwa nehama uye baba vachirwisana nemwanakomana ndinofanira kubatanidzwa mukunyadziswa kwayo zvimwe chetezvo sekubatanidzwa kwandinoita mukubwinya kwayo ndizvozvo chaizvo ndakanga ndiri pawake island apo masoja ose akarasikirwa neupenyu hwavo Ndakavaona vachizviita. Ndakavaona pavakatora Wake Island. Ndakabatsira kusimudza mureza paGuam. Zviro kwazvo. Zvese zvayakanga iri uye zvese zvayakamboita. Zvese zvairi zvino. Ndinotaura ndichidada kuti ndiri chikamu chayo. Nokuti ndinofara kuva muAmerica. Haudarowo here? Kuva muKristu ndinofanira kuva zvimwe chetezvo. Haleruya. Hongu shangamire. Kana ndiri muKristu. Zvino ndakaparidza evhangeri uye ndikayambira kutongwa kwaiuya ndina Noa. Hongu changamire. Ndakanga ndiri chikamu chazvo kumashure ikoko. Imomo. Ndaive chikamu cheupfumi hwaMwari. Ndaive naMozesi pagwenzi raipfuta. Ndakadzingwa muIjipita pamwe naMozesi. Ndakatizira murenje uye ndakanga ndinaye pagwenzi raipfuta. Ndakanzwa inzwi ravo. Ndikaona kubwinya kwavo. Ndakaona shongwe yemoto uko mugwenzi iroro dzeri ikoko ichitaura naMozesi. Ndakanga ndinaye pagungwa dzvuku parakazaruka. Ndakaona shongwe yemoto ichigara pagomo reSinai. Ndakadya mana murenje uye ndikanwa kubva padombo rakarohwa. Hareruya! Handisi kunzwa kuva nemakumi mashanu nemashanu zvino. Amen. Hongu chakamire. Ndakadya mana murenje nevana vechiHebheru kumashure ikoko murenje uye ndakanwa kubva padombo riya rimwe chete rakarohwa. Ndakamira naJoshua mangwanani aya paakanga achitarisa masvingo eJeriko ndokuona murume akamira akavhomora munondo wake ndokumhanya kuti asangane naye akati, "Uri wedu here? Uri pamwe nemuvengi wedu here?" Akati, "Ndini mutungamiri wehondo yaJehovha." Ndakaona Joshua achikandira munondo wake pasi. Ndakapfugama naJoshua pandakagwadama pamberi pake mutungamiri waJehovha wehondo yake. Ndakaona masvingo eJeriko achiwira pasi pakuridzwa kwehwamanda. Ndakaona Joshua akati, "Zuva mira ipapo uye iwe mwedzi mira pamusoro peAjaron. Usafamba." Ndakaona zuva richimira ipapo uye mwedzi uchiramba uchivhenekera chiedza chawo. Ndakaona zvese izvozvo zvichiitika. Ndakanga ndina Dhanieri mugomba reshumba nevana vechiHebheru muvira remoto. Ndakanga ndina Eria kunze uko nyika yose yakamuramba naAhabhu nemaJezebheri avo vose nevhudzi ravo rose rakagerwa nezvinhu zvezuva iroro, pendi dzavo nemapauda zvese zvakabata chechi. Ndakamira naEria ndikati, "Shoko harina chinorisvibisa uye rakachena pashoko raMwari." Hareruya! Ndakagara naye pagomo reKameri. Pakanga akamira ari ega kunze uko, ndakamuona achinamatira kuti moto udzike kubva kudenga. Ndaive naDhavhidhi paakauraya Goriati. Mwari ngavarumbidzwe. Saka kana ndiri muKristu ndinobatanidzwa mune zvese izvozvo, ndinofanira kuva chikamu chazvo. Hongu changamiri. Ndakaprofita pamwe naIsaya muzuva rake. Ndakanga ndiina Johani paJorodhani paakaona njiva ichiburuka paari. Ndakamira naJohani paJorodhani. Ndakamuona achiporesa varwere, achimutsa Razaro, achimutsa mwanasikana waJairosi achidzoka kuupenyu zvakare mushure mekunge afa. Ndakazviona. Ndinobatanidzwa naye murufu rwake. Ndakafa pamwe naye paakafa paKarivhari. Uye ndakamuka zvakare mangwanani eEaster pamwe naye musimba rokumuka kwake. Ndiri chapupu chazvo manheru ano. Ndakafa pamwe naye paKarivhari, ndikamuka pamwe naye paEaster. Hareruya! Kuti ndive chikamu chake, ndinofanira kubatanidzwa naye. Ndakabatanidzwa naye murufu rwake, ndakabatanidzwa naye mukutambudzika kwake, ndakabatanidzwa naye apo masangano akamuramba, ndakabatanidzwa naye pavakamudzinga mutemberi, pavakaedza kukanda vamubvise. Ndaive naye ipapo, ndakanga ndiri naye murufu rwake, ndakamutswa pamwe chete naye murumuko, uye ndaive pamwe nevane zana nemakumi maviri pavakakwira muimba yepamusoro. Hongu changamire. Ndakaona mhepo iye ine simba yaivhuhuta ichibva kudenga. Ndakataura nendimi nevazodziva pazuva rePentecost. Haleluya! Ndaivepo nekuti ndakabatanidzwa naye. Mwari ngavarumbidzwe. Ndizvozvo chaizvo. Ndakaparidza naPetro muna mabasa 2. Ndakaparidza naye ikoko. Ndakaparidza naPauro pachikomo chemazi pamberi pemutsoropodzi. Hongu changamire. Ndaitofanira kuve ndakadaro. Ndakanga ndina Johani pachitsuwa chePatmos. Ndakaona chiratidzo chekuya kwake. Ndakaona Luther. Ndaive naye panguva yekuandudzwa. Ndaive naWesley. Uye zvino ndiri muno muYuma, Arizona. Hareruya! Ndinobatanidzwa manheru ano muno muStardust Motel neboka revanhu vanotenda zvimwe chetezvo. Uye zvino takagara pamwe chete munzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu. Hareruya! Ndiri kutarisira kuya kwake mukubwinya mamwe emazuva ano. Ndakabatanidzwa naye. Kurarama akandida, kufa akandiponesa, kuvigwa akatakurira zvivi zvangu kure kure. Kumuka akaruramisa pachena nokusingaperi. Rimwe zuva ari kuuya, zuva rinobwinya. ndabatanidzwa zvino murubhabhatidzo rumweya mutsvene, kwete chimwe chinhu kunze uko mumugwagwa, chimwe chinhu mumakore makumi mana akapfuura. Ndinako iko zvino kubwinya nesimba ramwari nokuregererwa kwezvivi. Ndinomuona achiporesa vanorwara, achivhura maziso akapofumadzwa. Ndinomuona achifanotaura zvinhu, achiverenga mwoyo yevanhu. Ndinobatanidzwa naye mushumiro yake muzuva rino. Mwari ngavarumbidzwe. Ndinobatanidzwa naye murudzikinuro muzuva rino rokupedzisera. Ndinovimba kuva chikamu chemwenga mukuru iwoyo uri kuuya mamwe mazuva ano. Zvisinei kuti nyika ingati kudii, vangatidana kuti vanopenga vane mamhepo kana vana Bherizebhabhu kana vakatsauka pachitendero, chero zvavanoda kuva, ini ndichiri kuda kubatanidzwa neboka iroro. Ndichiri ipapo, ndinoramba ndiri ipapo, ndakazvarirwapo, ndinoda kugara ipapo. Ndicharamba ndiri ipapo nokuti Mwari vakandiisa ipapo. Ndiri ndakasiya chechi yangu kuti ndiuye ndizvibatanidze neboka revaumburuki vatsvene. Ndiri mumwe wavo, ndinobatanidzwa navo. Vanoti, Billy, wakarasika njere dzako. Zvimwe ndakadaro, asi ndakawana pfungwa yaKristu. Ndakawana shoko rake, ndikawana upo hwake, ndikaona kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Hanya kuti mumwe munhu anofunge inezvazvo. Ndini wacho ndinofanira kuita kubatanidzwa kwangu. Ndinobatanidzwa naye neshoko ramwari. Akati zviratidzo izvi zvichatevera ava vanotenda. Ndinofara kuti ndinobatanidzwa mazviri. Hongu changamiri. Munoziva muridzi wekare wevhayorini imwe nguva makanzwa nyaya yacho. Vakanga vaine vhayorini yasakara ndokuiisa kuti itengeswe. Vaida kuitengesa, zvino hapana aida kuitenga. Vakati, ndiani achapa dhora? Ndiani achapa dhora nehafu? Chekupedzisira yave kuenda kamwe, yave kuenda piri nedhora nehafu. Pakupedzisira mumwe murume achena mvudzi akabuda muungano. Munoziva nyaya yacho. Akaisimudza akati, ndipei kuno. Akaisa rozini pane chekuridzisa ndokuiridza zvishoma. Vanhu vakatanga kuchema, misodzi ikatanga kuyerera pazviso zvavo saizvozvo. Zvino pavakadaro, mutengesi akaisimudza zvakare akati, ndiani achaita chimwe? Akati, chiuru chemadhora, zviuru zviviri, zviuru zvishanu. Mutsauko wakanga uri papi? Tenzi uyo aiziva, uyo akaivaka, aiziva maburitsiro eizvo zvakanga zviri mairi. Uye chero bedzi tikaedza kubudisa machechi edu kubva muzvitendwa nemasangano, hatife takazviita. Regai Tenzi, muvaki wevanhu, akagadzira munhu nemufananidzo wake iye, ari kumuvakira mwenga nokuda kwechinhu chimwe chete. Regai kuridza kwake kwemweya mutsvene kurove shoko riri mumwoyo mako imwe nguva, zvino uchave muenzaniso wedu wakanakisa. Zvisinei kuti machechi makuru mangani aunoenda kwaari, uye kuti mazita mangani ari mubhuku, zvichaitira Jesu Kristu zvakawanda kupfuura machechi ese nemasangano nezvitendwa nemachechi enyika nemasangano pasi rose. Vari kugadzira mwenga. Hongu changamire. Vari kuveza vachibvisa zvimedu zvino, kutema-tema vachibvisa nyika. Oh, kujoina chechi nezvitendwa nemasangano nedzidziso, zvose zvinofanira kuchekwa zvichibviswa pachechi. Pfungwa dzavo dzetsika, kusava nehanya kwazvo, dzidziso dzavo nezvinhu. Dzokai uye regai Tenzi vatore chekuridzisa. Regai Tenzi vakusimudzei mumaoko avo, varove shoko voti, Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Itai amen, Ishe. Ndiitei, ndiumbei, ndiitei, Ishe, zvandinofanira kuva. Zvino pachava nechimwe chinhu chakasiyana. Zvino kana ndichinge ndasimudzwa kubva panyika, ndichadhonzera vanhu vose kwandiri. Hongu changamiri. Vari kukucheka zvino, kukuchekerera kuva shoko ravo chete, vachicheka zvitendwa zvose nedzidziso nezvinhu zvose kure newe, kuedza kudzokera kumwenga womwanakomana. Humwe umizha chikamu cheshoko. Shoko. Jesu haana kukwanisa kutora nzvimbo yacho. Munorangarira pavakaverenga zuva riyamubhuku, akangoverenga bedzi chikamu chechiprofita, akasiya chimwe chacho kuitira mazuva okupedzisira. Tiri kufanira kutora chikamu ichocho. Saka munoona, vakacheka, vanoda kucheka vachibvisa chechi, sezvavakaita vachibvisa mwanakomana, sezvavakaita mwenga nechikomba, kuti uye mwenga wake unofanira kuva chikamu chake. Kwete chikamu chechitendwa, kwete chikamu chechechi, kwete chikamu chesangano, asi chikamu chake. Kuvezwa kubva mune chero imwe mhando yechimiro hazvishande. Unofanira kuvezwa kubva mushoko. Nyika yagurwa kubva pauri, uye pongosiwa shoko chete richigara mauri. Muvezi mukuru ari kuvimba newe, uchida kumira uye ugozviita kuti uumbwe mumufananidzo wezvaanoda. Izvo zvinodiwa neshoko rake. Mumazuva ekupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita. Kristu ndiye umhizha hwakaziviswa hweshoko rakaitwa nyama. Unokumbirwa kuti uzvibatanidze maari neshoko rimwe chetero, kuti uve umhizha hwemwenga. Zvino hama, Mwari vaive neumhizha kareko hwekuratidza kunyika. Zvino vanoda umhizha nhasi uno. Unoda here? Wagadzirira here shamwari yangu yechiKristu? une chokwadi chaicho here kuti upenyu hwako huri kuratidza Kristu zvisinei nezvinotaurwa nenyika. Vanoti wakarasikirwa nenjere dzako, wava kupenga, wakaenda ukanojoina boka riya nevaumburiki vatsvene, usatombozviteerera. Kana usina kuponeswa zvechokwadi chaizvo uye mumutumbi iwoyo, uye shoko ramwari riri mauri uye richizviratidza, uye upenyu hwaKristu huchiratidzwa kubva mauri, hama, hanzvadzi, usarasikirwe nemukana iwoyo. Handina basa nezvauri kuti imhando yezviitiko zvaunazvo. Rega shoko iroro rizviratidze kuburikidza nemauri zuva rega rega, nokuti Mwari mumazuva ano ekupedzisera vari kutorera mwanakomana wavo mwenga, Jesu Kristu. Ngatikotamisei misoro yedu. Baba vekudenga, vanodika, maitiro akakwasharara zvakadaro pamberi peboka revanhu vakachenjera. Dzidzo yangu yakakwa haina kukwana, Ishe. Ndinonamata kuti Mweya Mutsvene mukuru anyudze mashoko aya mumwoyo yevanhu, kuti vaone zvandanga ndichireva, kana vanga vatadza kunzwisisa nenzira yangu yekugura-gura zvinhu, Ishe, asi mumwoyo mangu ndiri kuona zvamuri kuedza kuita. Ndinotenda, Baba, mwenga unofanira kuva chikamu chechikomba. Unofanira kunge wakafanana nechikomba, nokuti iwo chikamu chake. Haambokwanisi zvachose kuva mwenga wake kusvikira wava chikamu chake. Uye ndicho chikamu cheshoko nhasi, chinoti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Tsanga yegorosi yakamborarama panyika ndokuwira pasi ikamuka iri mufananidzo wetsanga yakapinda muvhu.
Lord, on the day of Pentecost there came a great church.
Uye Ishe nezuva rePentecost kwakauya church huru, kwakauya imwe tsanga yegorosi kuzoitwa chikomba nemwenga vezuva rekupedzisira. Takaona yakawira kuitira iye kwechiuru chemakore kubva pakanzuru yeNaisia, yakarara ichiora muvhu. Vatsoropodzi vakanyora bhuku, Mwari akanyarara. Vairegedza kuti vana vaduku vafe uye vaurayiwe neshumba uye vapiswe uye varwi vakauraya maKristu nekuvapisira pamatanda. Dai murume iye aiva chete nekunzwisisa kwepamweya. Gorosi iroro rinofanira kuora muvhu, asi rakamera zvakare, kwete mumufananidzo warakapinda pasi riri. Rakadzika pasi riri mufananidzo wetsanga yegorosi, asi parakabuda raiva nedzimwe tsuri nesegorosi duku rinobuda. Pakupedzisira rakakura kubva kuna Luther kuenda kuna Zwingli, zvichienda zvichidzika, uye pakupedzisira rakasvika pakuva muchekechera. Rakazvishandura mazuva aWesley rairatidzika zvakawedzera zvishoma kunge gorosi, uye zvakanyanya kuita sairo kupfuura zvaiita mashizha. Riri kudzoka kuva zvariri zvakare. Zvino tinoona kuti rakabuda tsanga yakada kuita seiro chairo, uye kana ukangodzika wozarura chikwande unozoona tsanga yekutanga iya yegorosi haina tsanga mairi zvachose, chikwande, shizha. Ishe, rumutsiro rukuru rwePentecost rwakabuda waifanira kuva saizvozvo, Ishe, kuchengetedza gorosi parinozouya. Paisazuva nenzvimbo yekuti riende. Zvino, Baba, tinoziva kuti tinotora zvinhu zvose nezvisikwa, nokuti makaumba zvisikwa, makadzikinura nyika nenzira yamakaibhabhatidza nayo mazuva anowa mushure mekuparidza kwake. Makadonedzera ropa remwanakomana panyika kuti muichenesere imi, uye muzera guru rinouya mukuvandudzwa muchaipisa nemoto kupisa zvinhu zvose zvenyika zvibve, sezvamunoita muKristu. Munomuponesa, munomubhabhatidza, munomuchenesa. Zvino movandudza nyika kubva kwaari, uye munomutora ipapo sewenyu nekuisa Mweya Mutsvene maari. Tinoziva kuti gorosi iri rakauya nenzira imwe cheteyo, chisikwa chose chinoshanda zvimwe chetezvo. Zvino, Ishe, kana tichiona chikwande zvino chichibva patsanga chichiita zvenyika, o Mwari, itai kuti tsanga idzodzo chikwande chinofanira kubva kuitira kuti tsanga igopinda muupo hwemwanakomana. Ndinonzwa kuuya kwemuchina unokohwa, Ishe, hazvizotora nguva refu. Zvino chinokwidza mudenga chikuru chichatakura mudenga mwenga wake mukubwinya muupo hwaMwari. Ndinonamata, Baba, kuti mugoropafadza mumwe nemumwe wedu. Ngatirangarirei, Ishe, kuti uyu ndiwo mukana wedu. Tinogona kusava nemamwe mangwana. Nhasi ndiwo mukana wedu. Nhasi mushure menguva refu kwazvo, paunonzwa izwi rake, usamuomesa mwoyo wako. Ishe Mwari, handizivi vanhu ava. Kana paine chero mumwe pano asina izvi, itai kuti manheru ano kuti vagamuchire uzaru hwaMwari uye vazadzwe nemweya mutsvene. Zviitei, Baba. Zvino nemisoro yedu yakakotamiswa, mwoyo yedu yakakotamiswawo zvakare. Shamwari, ndiregereraiwo nzira yangu yandagura mharidzo yangu. Ndinonamata kuti Mwari vachangokuratidzai zvandanga ndichireva. Zvino kana handidi munhu anotarisa, ingoramba wakakotamisa musoro wako. Handidaro, chero zvauri kana usina chokwadi chekuti upenyu hwako. Zvino munoona chimwe nechimwe chematanho iwayo chii chavakaita? Vakapinda musangano. Chii chavakaita? mweya wakabva ukaenda kune mumwe. Luther paakangoita sangano, wakanopinda muna Wesley chaimo. Wesley akaita sangano, ukanopinda mumapendekosti chaimo. Pendekost yakaita sangano, uri kuenda kupi? Sezvakangoita shongwe yemoto, unongoramba uchifamba. Uye vamwe vanhu vanoti, ndiri mupendekosti, zvakanaka, ndiri muLutheran, zvakanaka, hapana chekupikisa pazviri. Asi shamwari, shamwari, gorosi richiri kufambira mberi. Takava norumwe rumutsiriro rukurusa rwakagara kwenguva yakazorepa. Nhoroondo inoratidza kuti rumutsiriro runongotora kwemakore matatu chete. Urwu rwave nemakore 15 kana kudarika, rwuserere huru dzekunamatira vanorwara, asi rwatonhora zvino. Tarirai, rumutsiriro rwega rwega nguva dzose runobuditsa sangano shure kwaro. Kosei urwu rusina? Pane rimwe boka duku rehama rakatanga kumusoro, kumusoro kuno kune imwe nzvimbo rinonzi Latter Rain, hakuna kwavakaenda. Zvakangodonha sei? Izera regorosi shamwari. Igorosi. Pane shumiro panyika yakangofanana neiyo yakapinda muvhu kumashure uko kumavambo. Chiitiko chaicho chePentecost. Machechi ari kuita masangano, uye imwe iri kuedza kuvaka huru kupfuura imwe, uye wowana dzimwe zvenhengo dzakawanda nezvimwe masangano, zvishoma nezvishoma. Tinozviona, ndiri mupentecosti, tinochiona chichibva. Asi chii chinofanira kuita izvozvo? Kuti mwanakomana agone kusvika kutsanga. Dai yainge isati yavapo kutanga, dai painge pasina kuve nechikwandi pairi, ingadai isina nzvimbo yekuenda. Mwari vakaitira chikwandi, munoona, sekoroni, segorosi, sechimwe chinhu chose chinobuda muchikoko. Zvino munoona, hapana kana sangano rakatanga mushure meurwu. Sei? Hapasisina nguva yerimwe, tava kumagumo. Uye kana usiri chaipo paunofanira kunge uri, uye uchiti, hama Branham, kana Mwari vachinzwa munamato wenyu wavanorwara, uye ndanzwa zvakaitwa naIshe mukupindura munyengetero, uye wakanzwa nezvevamwe vanhu vari munyika nhasi vari kunamata, unoti ini mungandinamatirawo here kuti ndigamuchire chiitiko ichocho? Hama Branham, ndinogona kusakuonai zvakare, ndinogona kusakuonai. Asi namatai kuti ndiveko. Handisi kunzwa sekunge ndichange ndiriko zvino, asi ndinoda kuti imi mundinyengeterere kuti ndiveko. Zvino musoro wose wakakotamiswa, sumudza ruoko rwako ungadaro here? Ishe vakuropafadzei, vakuropafadzei nemi, Mwari vakuropafadzei. Muboka iri revanhu, tinofungidzira maoko 50 zvichida kana 95 anga akasimudzwa. Zvino Jesu vanodikanwa, ndimi mutongi, isu tingori vashumiri. Ndinonamata Mwari vanodikanwa, uye kana ndawana nyasha pamberi penyu, pinduraiwo munyengetero wangu. Maona ruoko rwose rwasumudzwa, munoziva zvanga zviri mumwoyo mavo. Tinotenda kuti vakagadzwa kuupenyu, uye Satani, sezvakangoita mumazuva aAdhamu, ari kuedza kudzivisa umhizha uhu kuti husauye. Ngazvimiswe manheru ano. Dai ropa raJesu Kristu razvivhara, uye dai vauya seumhizha kuna Mwari. Zviitei Baba. Dai vabatanidzwa mushoko raKristu akati, kunze kwokunge munhu aberekwa patsva, dai vagamuchira chiitiko ichocho chekuzvarwa patsva, dai vakagamuchira rubhabhatidzo rumweya mutsvene kugadziriswa kwezvinhu zvose zvenyika. Havachazvida zvachose, Ishe, sukai nyika iyoyo kubva pavari, uye muvabatanidza seumhizha pamberi pevanhu. Zviitei, Ishe, kuti muve nemufaro muzera rino renguva yebindu mumazuva ekupedzisira pano, kuti muratidze umhizha hwenyu hwevarume nevakadzi ava, vakomana nevasikana vasimudza ruoko rwavo. Zviitei, Ishe. Ropafadzai rumutsiriro urwu rwuri kuitika muguta. O Mwari, ndinonamata kuti murume nomukadzi wese ari pedyo munharaunda agoshanyira rumutsiriro urwu, uye dai mumwe nomumwe wavo azadzwa nomweya mutsvene, uye dai pakava nerumutsiriro rwechinyakare rutsvaire nemuguta diki iri pano, kusvikira vanhu vanobva kwese kwese vanouya. Zviitei, Ishe. Tipei zvinhu izvi, Baba, nokuti tinozvikumbira muzita raJesu. Amen. Ndinomuda, ndinomuda. Unomuda here? Unoziva? Pauro akati, kana ndikaimba ndinoimba mumweya, handizive hangu, ndiri kure kwazvo nokuva muimbi. Asi handingozive pamwe chete kana tingakwanisa kutanga rwiyo rwuya, ndinomuda. Mungatipe kii here, hanzvadzi? Nekuti akatanga kundida. Makarunzwa. Vangani vanoruziva? Tionerako. Ndirwo rumwe rwenziyo dzangu dzekare. Ndinofarira kurwimba zvakanaka. Zvino ngatingokotamisai misoro yedu uye tovhara maziso edu toimba zvino. Ndinomuda. Just my salvation.
Let's hum it.
Ngaturwimbei maongera. Rimwe zuva miraraungu ichatsvaira denga. Pachava nekurira kwehwamanda. Vakafa muna Kristu vachange vachimuka. Oh, tichazvida sei ipapo. Ndipo apo paakava umhizha hwedu. Ingorangarirai, umhizha hwese husati hwamboiswa muhoro yemukurumbira hunofanira kupinda muhoro yavo yevatsoropodzi kutanga. Vatsoropodzi vanofanira kuona kana vachigona kuutsoropodzi. Asi kana ukagona kumira pakati pevatsoropodzi, zvino hunozoendeswa kuhoro yemukurumbira. Mwanakomana waMwari akapfuura nemuvatsoropodzi vemuhurongwa hwose, sangano rose. Kunyange kusvikira Pirato ati, handina mhosva yandinoona Mwari. Judasi akati, ndakatengesa ropa risina mhosva. Ndokubva Mwari vamumutsa zvino akarembera muhoro huru yemukurumbira nhasi, ari kuruoko rwerudyi rwaMwari, achireverera. Haudi here kubatana naye ipapo? Haudi here kuva chikamu chaizvozvo? Unogona kuva? Unokokwa kuti uyu. Apo tiri kuimba rwiyo urwu. Wadii wangotaurana naye zvino? Tichiri kurwimba zvakare, ndinoda kuti mukwazisane maoko nemumwe munhu ari kune rimwe divi retafura kubva pamuri zvino. Iti, Mwari vakuropafadzei shamwari yechikristu. Mwari vakuropafadzei. Ndinyengetereiwo, mumwe nemumwe wenyu ngaite izvozvo zvino patiri kurwimba zvakare.
Love him because he...
Ndizvozvo kwazisanai maoko, kuti ndinamatireiwo, imi mose ndinamatireiwo, ndinoda kuvako zvakanyanyisa. Zvino ngatikotamisei misoro yedu tigovhara maziso edu uye tosimudza maoko edu torwimbira kwaari zvino. Tarisai umhizha hwenyu hwakarembera apo. Muvezi mukuru, Mwari mukuru, akasika munhu akamuumba nekumugadzira mumufananidzo wenyu pachenyu. Ndinokukumbirai Ishe kuti mugotitora manheru ano. Dai huno hwava usiku hwerangaridzo, rangaridzo yemazviro kwazvo kwatiri, kuti manheru ano Ishe, manheru ano, imo muno muStardust Motel. Dai maumba varume vave mumufananidzo wemwanakomana waMwari. Zviitei Ishe, muvezi mukuru, ndimi moga munogona kuzviita. Torai shoko renyu Ishe, riumbei chaimo mumwoyo yedu tose, kuti tive umhizha hwenyu mazuva okupedzisira, uye tigodaidzwa kunzi mwenga waKristu. Vamwe varume vazoona kuti kune mazviro kwazvo akadaro uye nomufaro wakadaro mukumuraramira. Ishe, zuva rino kuti kunyange machechi edu ari kurasikirwa nekuperera kwavo, havadaro, zvinoita sekunge zvese zvangova Hollywood. Ishe, chii chaitika? Vakatevera chii? Chinovaima pachinzvimbo pechinobwinya. Tinoziva kuti nyika inovaima nezvenyika, asi vhangeri rinobwinya nerudo uye naKristu. Zviitei Ishe kuti tibve pakuvaima kwenyika uye tigopinda mukubwinya kwaKristu. Ndevenyu Ishe, makava tenga, imi, vasimudza ruoko rwavo manheru ano. Vanga vachida kuve vari, zvino baba ini, dai ndaigona, dai zovaita izvozvo, asi handikwanise. Asi ndiri kuvimba nemi. Makati uyo anouya kwandiri handingatongomurasiri kunze. Uyo anonzwa shoko rangu uye achitenda kuna iye akandituma. Ane upenyu husingaperi. Uye haazopindi mukutongwa. Kwete kutenda kwekabanga zvino ishe. Asi kutenda kuti abva murufu achienda kuupenyu. Zviite ibaba. Ndevenyu. Kuburikidza nemuzita raJesu Kristu. Amen. Nomuda ere, haashamisi ere, tipe ikachuni kadiki, kana kodi ipapo anjazi, ano shamisa. Munofarira kuimba ere, diri kutora nguwa ya kareba ere, tinofarira kunamata, amudiwa ere, marizo iki nocheka sezuizu, andidaru, munoziva, ndinovenga kucheka, asiwe unofarira kurovera chipiki ilo chibende sa kwa shabulikira, kuchita kutichibati, munoziva jandiri kureva, ongo, unofarira wakunyatso chikomerera pasi zino. Uye maona, unoda ere ruyo ruya, ano shamisa Jesu kwandiri, munoru ziva ere.
Wonderful, Jesus is to me, a counselor, prince of peace, mighty God is he, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my redeemer, praise his name. I once was lost. Now I'm found free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Everybody, wonderful, wonderful, Jesus is to me, Counselor, Prince of Peace, mighty God is He, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name.
Zvino ngatiti ishe ngavarumbidzwe, ishe ngavarumbidzwe. Hausi kunzwa kucheneswa here, unonzwa zvakanaka here, namata ishe anoshamisa. Mwari vakuropafadzei kusvika ndasangana zvakare, ndichadzorera shumiro zvino kuhama mutungamiri.